This message, The Oncoming Storm, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, February 29, 1960, at the First Assembly of God in Phoenix, Arizona, USA. Maridzo ii, dutu riri kuuya, nehama William Marion Branham, yaka paridzwa nomuvhuro Manheru, 29 Kukadzi, 1960, pa First Assembly of God, mu Phoenix, Arizona, USA.
Let us remain standing just a moment for prayer. Shall we bow our heads?
Ngatirambei takasimuka kwechinguvana tinamate. Tikotamisei misoro yedu.
Our gracious Heavenly Father,
thank you, Lord.
We are indeed a privileged people tonight that we can look into Thy glorious face and call Thee our Father.
Baba vedu venyasha, vari kudenga. Zviro kwazvo tiri vanhu vane mukana wakanaka usiku huno, kuti tinokwanisa kutarisa muchiso chenyu chinobwinya, tobva takudaidzai kuti Baba vedu.
Knowing that we have passed from death unto life, because that the Holy Spirit is bearing record with us that we are sons and daughters of God.
Tichiziva kuti tabva murufu tichipinda muupenyu, nekuti mweya mutsvene uri kupupurirana nesu kuti tiri vanakomana nevanasikana vaMwari.
And he is our witness that we have passed over that line for the things of the world that we used to love and cherish is dead now.
Zvino iye chapupu chedu chekuti tapfuura muganhu uya nekuti zvinhu zvenyika zvataisida nekukoshesa zvakafa iko zvino.
And we've been raised anew with Christ and sitting together in heavenly places in Him, enjoying His presence. How we thank Thee for this.
Uye takamutswa patsva naKristu. Uye takagara pamwe chete munzvimbo dzekudenga maari. Tichinakidzwa neupo hwake. Tinokutendai zvakadii nekuda kwazvo.
Tonight on this occasion, we would pray that He would visit us in a mighty way tonight.
Zvino manheru ano, pachiitiko chino, tinonamata kuti iye atishanyire nemusimba guru manheru ano.
Bless this little church to which we love, and the great fellowship and love that we have for it and its pastor, and for all the members, and for those who are fellowshipping with us here in this meeting.
Ropafadza ikereke inodukwana, yatinoda, nikuyanana kukuru nerudo izvo zvatinazvo kwairi pamwe chete nemufudzi wayo, uye nenhengo dzayo dzose, pamwe chete neavo vari kuyanana nesu pano mumusangano uno.
And we pray, Heavenly Father, that tonight will be a special night.
Amen.
That we'll long remember His presence tonight.
Uye tinonamata Baba vekudenga, kuti manheru ano ave manheru akatsaurwa, kuti tinozorangarira kwenguva refu upo hwake manheru ano.
May if there be some tonight here that does not know the Lord Jesus as their personal Savior, may they find Him tonight, Lord, that one that's gone out into the wilderness to look for the stray sheep that has not returned to the fold.
Zvingadai kana paine vamwe manheru ano pano vasingazive Ishe Jesu samuponesi wavo, dai vamuwana manheru ano Ishe, iye wacho aenda murenje kundotsvaga wayarasika isina kudzoka mudanga.
Grant it, Lord. May there be mercy in the camp tonight, for that's what we plead. In the name of the Lord Jesus, we ask this. Amen. May be seated.
Zvitenderei Ishe, uye dai kwava netsitsi mumusasa manheru ano, nekuti ndizvo zvatinokumbirisa. Nemuzita raIshe Jesu, tinokumbira izvi. Amen. Mungagara zvenyu pasi.
It is so nice to be back in this tabernacle or church tonight. to have the fine fellowship, and today I've just lived off of the little nuggets from last evening.
Zvakanaka kwazvo kudzoka mutabhanakeri muno kana kereke manherano kuti tive nekuyanana kwakaisvonaka. Uye nhasi ndangurarama kubva pazvimedu zvidiki zvezvitaurwa zvakakosha zvamanheru apfuura.
Looking out over the audience and seeing different ones and faces that I had met, how I times past I wanted to look out and shake hands with them or something, but oh, we were a little late and I just had to hurry up.
Ndichitarisa paungano iri muno uye ndichiona avo vakasiyana siyana nezviso zvandakambosangana nazvo, zvokuti ini munguva dzakapfuura ndaigara ndichida kuvatarira uye ndomhoresa maoko avo kanawo zvimwe. Asi taive tatinonokei zvino ndakatozoita zvokukurumidza.
But I want you to know that there were many here last evening that I recognized from other meetings.
Asi ndinoda kuti muzive kuti paive nevazhinji manheru apfuura vandakarangarira kubva mune mimwe misangano.
And I, last night when I went home and was telling my wife, I said, I wonder what it'll be when we cross over the line.
Uye zvino manheru apfuura pandakaenda kumba ndaiudza mudzimai wangu ndikati, handizive kuti kuchange kwakaita sei kana tayambukira mhiri kwemuganhu.
Standing there looking down and saying, well, there's brother so and so in there. Oh, that's going to be a real time. And we're looking forward for that day and soon.
Takamira ikoko tichitarisa pasi totaura kuti zvakanaka havo hama ningi uye uko ichava nguva yakaisvonaka kwazvo uye tinotarisira zuva iri uye nokukasika.
And I don't know when it will be, but it'll certainly be a glorious time. I believe that John, after he had saw the great glories of God and they had been revealed to him in the revelation, he said, even so, come Lord Jesus. He seen that it was marvelous.
Zvino handizive kuti rinozova riini, asi inozova zvemazviro kwazvo nguva inobwinya zvikuru. Ndinotenda kuti Johani mushure mekuona kubwinya kukuru kwaMwari uye kwakanga kwakazarurirwa kwaari muna zvakazarurwa akati, kunyango zvakadaro uyai Ishe Jesu, aive aona kuti zvaive zvichishamisa kwazvo.
About 2 weeks ago I was in Kingston, Jamaica, and many people thought and do yet that visions only appear at the platform.
Mumashoma anenge mavhiki maviri apfuura ndaive ndiri kuKingston, Jamaica. Zvino vanhu vazhinji vakafunga uye vachiri kufunga kuti zviratidzo zvinongoonekwa bedzi paplatform.
My, that's not even a tenth of them. That's not 1/90th of them. They appear all the time, everywhere. Not one time has everyone been wrong.
Ini zvangu, hazvisi kana chikamu chimwe chete kubva mune gumi razvo. Hazvisi kana chikamu chimwe chete kubva mune makumi mapfumbamwe azvo. Zvinoonekwa nguva dzese, pese pese, uye hapana kana nguva imwe chete zvayo apo kana chimwe chete chakambopotsa.
And the Christian businessman, the full gospel businessman, I was visiting or there as a visitor with the chapter.
Zvino avo ve Christian businessman, ve full gospel businessman, vandakashanyira kana kuti ikoko semushanyi kuchikwata chavo.
And 2 nights had passed and we'd had gospel preaching and then and to kind of get acquainted with the audience and feeling the spirit of the people.
Zvino usiku huviri hwakati hwapfuura uye takange tave nekuparidzwa kweevhangeri uye ipapo uye ndichida kuti ndidijairane nevanhu vaivemo uye nekunzwa mweya wevanhu.
Now I said, I believe it would be sufficient tonight if we would give out some prayer cards and start praying for the sick. And the Lord blessed us. And the second night passed.
Ndakabva ndati, ndinotenda kuti zvakaringana manherano kana tikakwanisa kupa makadhi emunamato. Zvino totanga kunamatira vanorwara. Zvino Ishe vakatiropafadza. Zvino usiku hwechipiri hukapfuura.
And then we walked into the dining room at the Flamingo Hotel where, or court we would call it here, where we were staying.
Zvino ipapo takanga tafamba tichipinda mukamuri yekudyira yepaFlamingo Hotel. Apo padare sezvatinodaidza tichiita kuno umo mataigara.
And everything there is based upon the European plan. When you pay your rent, you pay your food bill. It all goes with the rent.
Zvino zvinhu zvese ipapo zviri maringe nemarongero ekuEurope. Paunobhadhara rendi yako, unobva watobhadhara muripo wechikafu chako. Zvese zvinobatanidzwa murendi.
And we was having breakfast and there was great number of the full gospel man there and with others also.
Zvino takanga tichidya kudya kwemangwanani uye paive nemhomho hombe yeve full gospel man ipapo pamwe nevamwewo zvakare.
And the question come up, those visions, they said they are wonderful, it just would be wonderful if they would appear anywhere.
Zvino mubvunzo ukabvawo uya wokuti zviratidzo izvozvo vakadero zvinoshamisa zvainge zvakangoisvonaka deno zvaionekwa pese pese.
Oh, I said they do, most surely. And I said, that doesn't heal anyone. I said, if you ever noticed, I asked the people, will that help your faith to believe God?
Oh, ndikati, zvinodaro zvemazviro kwazvo. Uye ndikati, izvozvo haziporese kana ani zvake. Ndikati, kana makambocherechedza kuti ndinobvunza vanhu. Zvinozokubetsera here kutenda kwako kuti utende Mwari.
Visions doesn't heal. Christ has already done that. It's just to help your faith. It's just something God added. A blessing that he promised to send, a vindication of the last days. We'll get into that later to the week.
Zviratidzo hazviporesi. Kristu wakatozviita izvozvo nechekare. Zvingoripo kubetsera kutenda kwako. Chingori chimwe chinhu chakawedzerwa naMwari. Ropafadzo raakavimbisa kutumira kusimbisa kwemazuva ekupedzisira. Tichapinda mazviri munguva inotevera mukufamba kwevhiki.
But we were sitting at the table and I said, here now the Holy Spirit is present now.
Asi taive takagara patafura. Zvino ndikati, pano zvino Mweya Mutsvene uri pano iko zvino.
And Brother Shakarian, most all of you know him, Brother Demas, and a very bosom friend of mine, and Brother Argan Brighton, also many different ones. Brother Sonmore, that's presidents and vice presidents and so forth of the full gospel man.
Zino Hama Shakarian, vazhinji venyu mose, munovaziva, Hama Demas, shamwari yangu yepamoyo, na Hama Argan Bright, zvakare. Oh, vazhinji vakasiyana siyana. Hama Sonmo, vatungamiriri, nevatevedzeri, vevatungamiriri, nevamwe vakadaro, ve full gospel man.
And I said, this boy coming here is sick, the waiter. And he got up close to the table and the Holy Spirit began to speak to him and told him, said, now you suffer with a heart trouble.
Zvino ndikati, mukomana ari kuuya kuno uyu, ari kurwara. Weta, iye akabva aswedera pedyo netafura. Zvino Mweya Mutsvene ndokutanga kutaura kwaari. Ukamuudza ndokuti zvino unodzimbikana nedambudziko remoyo.
Your wife also is a Christian, you believe, but you're afraid, and begin to tell him who he was and all about it. And that boy almost dropped the butter dish in my plate. So he said, that is so true.
Mudzimai wako zvakare muKristu unotenda asi unotya. Uye naizvozvo zvino ndokutanga kumudza kuti aive ani. Uye nezvose pamusoro pazvo zvino mukomana uyu akapotsa adonedzera dishi rebata mundiro mangu. Zvino iye akati ichocho ichokwadi zvemazviro kwazvo.
Then I told him, not I, but the Holy Spirit told what was wrong with his wife at home. And at their prayer that they'd had together that morning before he left. And his intention was to see me that day.
Ini, ipapo ndakamudza kuti, kwete ini, asi kuti Mweya Mutsvene, wataura zvakakanganisika pamudzimai wake, aive kumba. Uye, nezvemunamato, wavanga vaita vese pamwe chete, mangwanani acho, asati abva kumba. Uye vavariro yake, yainge iri, yekuda kundiona zuva iroro.
Oh my, he just like to faint it. And he said, I just don't understand how that's done. I said, neither do I.
Oh, ini zvangu. Akaita seachafenda. Iye akati, handidzwisise kuti izvi zvinoitwa sei. Ini ndikati, kunyangwe neniwo.
The only thing I know is Brother Sakari, Brother Duplessis just was out at the car when I drove up, and Brother Mercer and I were talking about the lovely spirit of this church.
Chinhu choga chandinoziva ndechekuti hama Shakarian kana Ruregerero, hama Duplessis vakanga vari panze pamotokari pandakatyaira ndichisvika. Zvino hama Mesia neni taikurukura pamusoro pemweya wakaisvonaka uri pakereke iyi.
We love that. Such a fine fellowship. That's very good, brother. Keep that up. That's very good. Our brother pastor.
Tinozvida izvozvo. Kuyanana kwakanaka kwazvo. Zvakanaka kwazvo hama. Ngazvirambe zvakadaro. Zvakanaka kwazvo hama yedu mufudzi.
And that's good. And we were talking and he said, Brother Bram, I guess you have lots of hard... I said, no. The thing surprises me is the grace of God. I said, I've exhausted His mercy many times, but I never can exhaust His grace, and I'm so glad of that.
Uye izvozvo zvakanaka. Zvino taikurukura zvino ini vakati, hama Branham, ndinofungidzira kuti mune zvakawanda zvakaoma. Ndikati, kwete, chinhu chinondishamisa inyasha dzaMwari. Ndikati, ndakapedza dzidzo dzake kazhinji kwazvo. Asi, handitombokwanisi kupedza nyasha dzake, uye ndinofara kwazvo nokuda kwazvo.
And so while we were talking at the table that morning, then there was a young woman went down with some sheets over her shoulder, going down to the place to one of the halls to fix the bed.
Zvino saka apo, patainge tichitaura tiri patafura mangwanani iwayo. Ipapo, pane mukadzi wechidiki akapfuura, aine micheka yekuwaridza pamibhedha pabendekete rake. Achipfuura, achidzika nepo, kuenda kune imwe dzimba kundowaridza mibhedha.
I said, now there is that light hanging over that girl. I said, just call her back here. And we called her back and the Holy Spirit began to tell her all about her troubles.
Ndikati, zvino pane chiedza chiya chakarembera pamusoro pemusikana uyo. Ndikati, mudaidze adzoke pano. Takamudaidza kuti adzoke. Zvino mweya mutsvene wakatanga kumuudza zvose pamusoro pematambudziko ake.
And she was not a Christian. Not a full gospel believer, I might say that.
Zvino aisava muKristu. Aisava mutendi weevhangeri yakazara. Ndikataure hangu izvi.
She had made a profession and when she was a little baby and her mother had taken her to church and she'd 12 years old or something, she'd been baptized, but never attended church. That's the reason I said not a Christian.
Aive nekupupura kwaakaita. Uye, achiri mwana mudiki. Zvino amai vake, vakamutora kuenda naye kuchurch. Uye aive, nemakore gumi nemaviri ekuzvarwa, kana kudaro. Aive akabhabhatidzwa, asi haana kumbopinda church. Ndicho chikonzero ndati, aisava muKristu.
The church doesn't make you a Christian. The church only helps you to be a Christian. Helps you to remain what you've been born into.
Church haikuite muKristu. Church inokukubetsera chete kuti uve muKristu. Inokukubetsera chete kuti urambe uri izvo zvawakazvarirwa mazviri.
Helps you to contain your experience while you're fellowshipping together with brethren of like precious faith.
Inokubetsera kuti uchengete chiitiko chako. Paunenge uchiyanana nehama, dzine kutenda kumwe chete kwakakosha.
And then while sitting there, I was looking and Brother Demas Sakarian called me out of it. And he said, what's the matter? If he just wouldn't have said it at that time.
Zvino ndigere ipapo, ndakanga ndakatarisa, hama Demas Sakarian, vakandideedza kubva machiri. Zvino vakati, kochi, deno vaenge. Vasina kutaura izvozvo panguva iyoyo.
I said, remember, thus saith the Lord, someone who is near to me is fixing to die. And there's going to be some young man is spitting blood from his mouth. And I said, where is Billy?
Ndikati, rangarirai, zvanzi naJehovha, mumwe munhu ari pedyo neni, wakatarisana nerufu. Uye pachave nemujaya, achapfira ropa kubva mumuromo make. Uye ndikati, Billy aripi?
Many of you know my son, Billy Paul. His mother died when he was just a little baby. And I packed him around.
Vakawanda venyu, munoziva mwanakomana wangu, Billy Paul. Mai vake, vakashaika achiri kamwana kadiki. Zvino ndaimutakura kwese kwese.
Nighttime, we couldn't afford enough coal to keep fire, so I'd have put his bottle under my shoulders like this and keep it warm for him at nighttime. When he wake up crying for his mother, I'd put the bottle in his mouth.
Usiku, ataikwanisa kutenga marasha, aikwana kuramba achipfutidza moto. Saka taizo, ndaiisa bodyguard rake pasi pebendekete rangu, sezvizvi, kuti rirambe richidziya, kuitira kuti iye pausiku, paaipepuka, achichemera mai vake, ndaizoisa bodyguard iri mumuromo make.
And she asked me when she was dying, always stick with Billy. We've been real chums. And so everywhere I go, I take Billy. And he stuck with me.
Uye amai vake vakandikumbira pavakange vave kufa. Nguva dzose ugare na Billy pese pauri. Uye tagara tiri shamwari chaidzo. Zvino saka kwese kwandinoenda ndinotora Billy na iyewo agara neni zvikuru.
So then Billy was fixing to go up to what they call the Garden of Hope to get some pictures. I called him quickly. I said, don't go. Something's fixing to happen.
Saka ipapo Billy aigadzirira kuenda kumusoro uko, kwavanoti Garden of Hope, kunotora mifananidzo. Ndakamufonera nekukurumidza ndikati, usaenda, pane zviri kuda kuitika.
Many times visions say things, we don't know what they are. The prophets of the Bible didn't know what they were writing about. They just wrote it, and they were vindicated man inspired.
Nguva zhinji, zviratidzo zvinotaura zvinhu zvatisingazive kuti zvii. Vaprofita vemubhaibheri vakanga vasingazive zvavainyora pamusoro pazvo. Vaingozvinyora, vaive varume vakasimbiswa, vakafemerwa.
And Brother Shakarian said, Brother Branham, what do you say will take place? I said, I don't know.
Zvino hama Shakarian vakati, Hama Branham, chichamuri kutaura kuti, chichatora nzvimbo. Ndikati, handizivi.
Someone, they didn't have any teeth, and I seen him gap twice, and died in the other person. They said, spit blood from their mouth, looked like a young man, and said, he can't die, he's not ready.
Mumwe munhu, asina kana mazino, zvakare, ndamuona achifemera pamusoro ruviri, ndokubva ashayika. Zvino, mumwe munhu wacho, vati, anga achipfira ropa kubva mumuromo make, achiratidzika semujaya, ndokuti, haangafi, haasati agadzirira.
And then we watched, and I felt led to go to Jamaica, but not to Puerto Rico. So when we got time come to go to Puerto Rico, the same place that plane fell there in Jamaica and killed all those people.
Zvino takatarisa. Zvino ndakanzwa kutungamirwa kuenda kuJamaica, asi kwete kuPuerto Rico. Saka, patakawana nguva yakasvika kuti tiende kuPuerto Rico, panzvimbo imwe chete yakadonhera ndege ikoko muJamaica, ikauraya vanhu vose vaya.
They just looked like hogs hanging down on the safety belt. Just parts of their body just broiled up. And they pushed it off, and there's still the plane laying there when we come in.
Vairatidzika kunge nguruve dzakarembera pamabhandi avanozvisunga nawo. Zvichingove zvidimbu zvemiviri yavo, zvakangomvungunjika. Zvino, vakaisundira kunze, zvino isu, ipapo, ndege, yaive ichiri yakarara ipapo isu, patakapinda.
And our plane coming back to take us to Puerto Rico blow the pistons out on the same place when they're stopping to get us. Billy said, Daddy, are you sure that we should even take a chance on it?
Zvino ndege yedu, ichidzoka kuzotitora, kutiendesa kuPuerto Rico. Yakaputitsa mapistoni panzvimbo imwe chete iyi. Pavakamira kuti vazotitora, Billy akati, Baba, mune chokwadi here chekuti tingava kana nechivimbo nayo?
I said, The Christian Businessman's chapter said, I must come. It's for the fellowship of the chapter that I go these couple nights. He said, you remember that vision? I said, yes.
Ndikati, chikwata chikristian businessman, chati, ndidoto sungirwa kuti ndiuye, kuitira kuyanana kwechikwata ichi, chandino endera kwe usiku hushoma. Akati, munoranga rehere chiratidzo chiya? Ndikati, hongu.
But 3 days later, when I was standing in a garden, I'd never seen anything so pretty at Puerto Rico, and Brother Fred Softman, he may be here tonight, Canadian friend, was taking pictures.
Asima zuwa matatu, akata apfura. Pandaka wana, ndakangandaka miramu, mubindu, ansati ndamboona, chino chino yeveza kudaru, Puerto Rico, uye hama Fred Softman, vanogoda kunge vari pano manherano eshamwari yangu yekuCanada vaitora mifananidzo.
This great, it's pretty here in Phoenix. It's pretty in Los Angeles. It's pretty in Miami. But it wouldn't hold a candle to Puerto Rico.
Zino, zvikuru izvi, munazvo. Kwakanaka kuno kuPhoenix. Kwakanaka kuLos Angeles. Kwakanaka muMiami. Asi, hazvitomboswederi pedyo nePuerto Rico.
Oh, it's beautiful. And I've never seen anything like it in my life. Them big reefs breaking out there, half a mile out, flamingos walking around in the tropical parks and all. I've never seen anything so much like heaven.
Oh, yakaisonaka, asandamboona zvakadaro muupenyu hwangu, menderekedzo hombe dziya dzegungwa, richiita mafungu kunze uko, ini zvangu, kubuda hafu yemaira, uye shiri dzemaflamingo, zvichifamba famba mumapaki makasvibirira nezvimwe zvose uye ndaive ndisati ndamboona chinhu chakafanana zvakadaro nedenga.
Brother Softman turned, he said, Brother Branham, heaven must look like this. I said, oh, it couldn't hold the candle to heaven.
Hama Softman vakatendeuka vakati, Hama Branham, denga rinofanirwa kuratidzika seizvi. Ini ndikati, oh, hazvingadaro izvi, hazvingaenzaniswi nepadiki pose nedenga.
He said, oh, that great sea. I said, but the rocking of the earth is making the waves. I said, but it'll be peaceful there. She'll be flowing just as quietly as it can.
Ivo vakati, oh, izvo, gungwa guru iro. Ndikati, asi kusunguzika kwenyika kuri kuita mafungu. Ndikati, asi richange riine rugare ikoko, richange richiyerera chinyararire sezvaringakwanisa.
Now I said it won't be flamingos walking around in the park. It'll be angels walking around in the park where we're fellowshipping.
Zvino ndikati, hapazove nemaflamingo achange achifamba-famba mupaki, dzichange dziri ngirozi dzichifamba-famba mupaki umo matiri kuyanana.
And just then, I seen my mother-in-law and father-in-law come walking by me. My father-in-law has been gone now for about 8-10 years. And at that very same minute, my mother-in-law was passing in to meet him. She died at that same time.
Zvino ipapo, ndakaona ambuya vangu, na vatezvara vangu vachiuya vachifamba neni. Vatezvara vangu, vakaenda zvino pave nemakore angasvika masere, gumi. Zvino panguva imwe chete iyoyo, ambuya vangu vainge vari kupfuura kuti vasangane navo. Vakashayika panguva imwe cheteyo.
And when 2 hours later, when I got to Miami, I called to see how everything was at home. My mother-in-law, no teeth, gapped twice, died.
Zvino maawa maviri, apfuura. Pandakasvika kuMiami, ndakafona kuti ndinzwe kuti zvinhu zvose zvaive zvakaita sei kumba. Ambuya vangu, vasina mazino, vakafemera pamusoro ruviri, vakabva vashayika.
Her son, not ready to die, more or less kind of an alcoholic, bursted a hemorrhage from a hemorrhage in his stomach and just spurted blood from his mouth from every way.
Mwanakomana wavo aive asina kugadzirira kufa, tingangoti aive akaita saakasungwa nedoro, akaputika, ropa rikabuda kubva paropa rakabudira mudumbu make. Zvino akabva atanga kupfira ropa richibva mumuromo make, richibva kwese kwese.
Brother Sakarin called me the other day. He said, Brother Branham, I never had anything so to strike me to hear that.
Hama Sakarin, vakandifonera rimwe zuva vakati, Hama Branham, handisati ndamboita chimwe chinhu chakandibata zvakadaro, kunzwa zvakadaro.
See, it was just for him to call that vision at that time to stop it, so it wouldn't know who it was, so that it would be something for him to understand. He said, I believe the ministry is just now beginning to come into effect.
Munoona, zvaive zvavo kudana chiratidzo chiya panguva iya kuchimisa, kuti zvisazivikanwe kuti aive ani, kuitira kuti chizove chinhu kwavari chekuti vanzwisise. Vakati, ndinotenda kuti shumire yave kutanga kushanda zvino.
May it be so. May right here in Phoenix something happen that'll inspire everyone. The Holy Spirit come among us and do something that'll just cause us to tighten up the armor and get ready for His coming. The Lord bless.
Dai zvikadaro. Dai muno chaimo mu Phoenix. Chimwe chinhu chaitika chinofemera vanhu vose. Mweya mutsvene uye pakati pedu ubve waita chimwe chinhu chinokonzera kuti tinyatsosunga hanzu dzedu dzokurwa zvakasimba uye tobva tagadzirira kuuya kwake. Ishe varopafadze.
Now, not to keep you long because you're standing, but you're such a fine audience, I look like I could just talk all night. But I won't, I don't guess. But I guess last night you thought I was trying to.
Zvino, kuti ndisa kuchengeta inguva yakareba, nekuti makamira. Asi muri vateereri vakanaka kwazvo, ndinoita sokunge ndichataura usiku hwese. Asi handingadaro, handifungidziri, asi ndinofungidzira kuti manera apfuura maifunga kuti ndaiedza kudaro.
I just give you a little hint. I spoke on a subject the other morning at my tabernacle. Started in at 9:30 and got through about 12:30. I told him beforehand on hearing, recognizing, and acting.
Ndichango kunyeurirai zvishoma. Ndakataura pamusoro pechimwe chidzidzo mamwe mangwanani patabernacle yangu. Ndokutanga nguva dza 9:30 ndikapedza nguva dzinenge 12:30. Ndakanga ndafanwa vaudza zvisinei pamusoro pokuti kunzwa, kucherechedza nekuita.
Maybe some Sunday afternoon or something we might get on that same subject.
Pamwe imwe svondo masikati kana imwe nguva tingangova nechidzidzo chimwe chete ichocho.
For about a year the Holy Spirit's been dealing with me about speaking it, and finally I spoke it at the church. Forget how many tapes the boys had of it before we left to take.
Kweringa tokwana gore, mweya mutsvene wanga uchishanda neni pamusoro pekutaura nezvacho. Zvino pakupedzisira, ndakazochitaura kuchechi. Ndatokanganwa kuti matepi mangani vakomana avanawo pamusoro pacho tisati tabvako kuti atorwe.
Let us turn now in our Bibles quickly to the 7th chapter of St. Matthew, and let's begin reading at the 24th verse.
Ngativhurei mabhaibheri edu nekukurumidza kuchitsauko 7 chamutsvene Mateo. Zvino isu ngatitangirei kuverenga pandima 24.
Therefore, whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock.
Naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu aya akaaita, ndingamufananidza nomurume wakachenjera akavaka imba yake paruware.
And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock.
Zvino mvura ikanaya, mafashama akauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba yacho, ikasawa, nokuti yakanga yakateiwa paruware.
And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sands.
Mumwe nemumwe anonzwa mashoko angu aya akasaaita angafananidzwa nomurume benzi wakavaka imba yake pamajecha.
And the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and fell, and great was the fall of it.
Zino mvura zikanaya, uye mafashami akauya, uye mitutu ikavuvuta, ikaroa imba yacho, uye ikawa, uye kuwa kwayo, kukawa kukuru.
May the Lord add His blessings now to the reading of His words. I wish to speak for a few moments upon the subject of the oncoming storm.
Dai ishe, vawedzera marupafadzo avo zvino pakuverengwa kwemashoko avo. Ndinoshuvira kutaura kwenguva shoma pamusoro pechidzidzo chekuti dutu riri kuuya.
And I trust to God that we will be able to yield ourselves to the Holy Spirit. For anyone knows that I'm not a preacher. There's preachers behind me here.
Uye ndinovimba kuna Mwari kuti tichagona kuzvipira kumweya mutsvene. Nekuti munhu wese anoziva kuti ini handisi muparidzi. Zvokuti pane vaparidzi vari kumashure kwangu pano.
I never got the education to be a minister. But in my old slow ways, but the Lord gave me something else to do.
Handina kumbobvira ndawana dzidzo yekuva mushumiri. Asi munzira dzangu dzakare dzekunonokera. Asi ini ishe vakandipa zvimwewo zvokuita.
But I love to take a time so I can explain what I know about the Lord and about His goodness and try to tell others about it.
Asi ndinofarira kutora nguva kuti ndikwanise kutsanangura zvandinoziva pamusoro paIshe uye pamusoro pekunaka kwake uye ndoedza kutaurira vamwe nezvazvo.
And now we are speaking tonight on the coming storm, and if I fail in words to express what I feel in my heart, I pray the Holy Spirit will reveal it.
Uye zvino manherano tiri kutaura pamusoro pedutu riri kuuya. Zvino kana ndikakundikana nemashoko kutaura zvandiri kunzwa mumwoyo mangu, ndinonamata kuti Mweya Mutsvene azvizarure.
Jesus was speaking here of a coming storm which has got to strike every man and every woman that's born in the world. There's just no way out of it.
Jesu waitaura pano pamusoro pedutu riri kuuya rinofanirwa kurova murume wese nemukadzi wese akazvarwa panyika. Hapana nzira yekupunyuka mariri.
That storm will strike you sometime or other. And it depends on what kind of a foundation that you have, whether your house will weather it or not.
Dutu iri, richakurova imwe nguva kana imweo. Uye, zvinoenderana nemhando yenheyo yaunayo, kuti imba yako inozokwanisa kumira here kana kwete.
There's been many lives saved because of preparation for storms. And there's been many a life's lost because of failing to take heed to the warning of storms that's coming.
Pane upenyu hwakawanda hwakachengetedzwa nekuda kwekugadzirira kuuya kwemadutu. Uye pane upenyu hwakawanda hwakarasika nekuda kwekutadza kutora yambiro yakapiwa nekuda kwemadutu anenge achiuya.
Not long ago, I was told of a story that happened, I believe I read it in a newspaper, down in Florida.
Munguva shoma yapfuura, ndakaudzwa pamusoro penyaya yakaitika. Ndinotenda, ndakaiverenga mubepanhau zasi kuFlorida.
They have many great storms that sweeps through Florida. Typhoons that come in off the sea and brings the water for city blocks up into the city and sweeps out everything.
Vane madutu mazhinji makuru anofamba achipfuura nemuFlorida. Mhepo dzakasimba kwazvo dzinobva mugungwa. Zvino dzinounza mvura kudarika migwagwa yakawanda yomuguta. Ichipinda muguta. Zvino yobva yatsvaira zvinhu zvose.
And I'm told that their weather prophets are always on the lookout for such storms.
Ndakaudzwa kuti vaprofita vavo vezvemamiriro ekunze vanogara nguva dzose vakatarisa kunze madutu akadai.
And some way through the elements that they can contact the changing of the weather and the atmosphere, that which way this weather is gathering that'll bring forth one of those storms.
Neimwe nzira, kubudikidzane nezvakasikwa kuti vanogona kubata kushanduka kwemamiriro ekunze nemhepo dzemuchadenga, kuti mamiriro aya ekunze ari kuita maunganiro akadini anozounza rimwe remadutu aya.
Because they've made it a life study, and by certain instruments and things that science has provided them, and then by calling ahead and hearing of which way the storm's coming, how much wind it's got behind him.
Nokuti vakatozviita zvidzidzo zveupenyu hwavo uye kubudikidza nemimwe midziyo pamwe nezvinhu zvavakawana kubudikidza nesainzi, zvino nekufanodeedzera uye nekunzwa nzira iri kuuya nedutu uye kuti rine mhepo yakawanda zvakadini iri seri kwaro.
Which way other storms are coming, or winds, whether it's able to combat, to shove away the storm.
Nenzira iri kuuya nemamwe madutu, idzo mhepo dzacho kuti inokwanisa kumisidzana here ichisundira dutu kure.
I could stop here and preach for an hour on that. That it takes a greater storm that's coming, it takes a higher wind to turn that storm.
Ndaigona kumbomira pano ndobva ndaparidza kweawa pamusoro pazvo kuti zvinotora dutu rinouya riri guru nokudarika, zvinotora mhepo ine simba iri pamusoro kutendeudza dutu iri.
So is it today. And we all know that we've got an oncoming storm. And the only wind that I know that can turn that storm will be that rushing wind that fell on the day of Pentecost.
Saka ndizvo zvazviri nhasi uno, uye tose tinoziva kuti tine dutu riri kuuya. Zvino mhepo yoga yandinoziva inogona kutendeudza dutu iroro ichange iri mhepo iya inovhuvhuta yakadonha pazuva rePentecost.
I'm told that there's men even in the city now speaking against communism. And they should be. But just speaking against it isn't enough. We've got to find how to turn the thing.
Ndakaudzwa kuti pane varume kunyangwe muguta iko zvino vari kutaura vachipikisa communism. Uye vanofanira kudaro. Asi kungotaura chete uchipikisana nayo hazvina kukwana. Tinofanirwa kuwana nzira yekutendeudza chinhu chacho.
And then there is only one thing that can turn that storm. And that's a more powerful storm that can be set it and change its course.
Zvino, kune chinhu chimwe chete chinogona kutendeudza dutu iri. Uye, iroro, idutu rine simba, rakapfuura rinogona kumisidzana naro, robva rashandura mafambiro aro.
And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying. They are set for that purpose to warn the people.
Zvino ava vaprofita vemamiriro ekunze vari muFlorida vanogona kwazvo zvakananga pakuprofita kwavo. Vakaisirwa chikonzero ichocho kuti vayambire vanhu.
I was reading, or forget just now, I believe it was in a newspaper, of a storm a few years ago that was on its way across Florida, central Florida.
Ndakanga ndichiverenga. Ndakanganwa iko zvino. Ndinotenda kuti maive mubepa nhau pamusoro pedutu makore mashoma apfuura raifamba richipfuura nemuFlorida pakati peFlorida.
And all the regions around Okeechobee was warned I just left there about 5 weeks ago.
Nematunu ose, akatenderedza Okeechobee, va vakapiwa yambiro. Ndaka vako, anike maviki mashanu apfuura.
And there was a neighbor man who kept in contact with radio all the time because of these storms, and he was a very renowned Christian.
Kwaive nemurume, muvakidzani aigara achiteerera radio nguva dzose, nekuda kwemadutu aya, uye aive muKristo aizivikanwa kwazvo.
And he heard that the great typhoon was coming that way, twisting down trees, and everyone was warned to get to safety.
Iye akanzwa kuti dutu guru remhepo yakasimba raiuya neko, richimonyorora miti pasi, uye munhu wose akapiwa yambiro yokuti aende kunzvimbo dzisina njodzi.
And he thought of his neighbor who had a chicken farm and some light buildings with their chickens in them, their brooder houses and so forth, and their pens were all that they had in life was tied up with these chickens of their living.
Zvino akafunga nezvemuvakidzani wake aive nepurazi rekuchengeta huku nedzimwe dzimba dzisina huremu dzaive nehuku dzavo imomo, dzimba dzavo dzekuchengetera hukwana nezvimwe zvakadaro nematanga avo, zvokuti zvose zvavaive nazvo muupenyu zvaive zvakasungirirwa muhuku idzi zvekuvararamisa muupenyu.
And he rushed quickly, frantically up to the gate and stopped his car and jumped out and said to this fellow,
zvino akamhanya nekukurumidza chipatapata kusvika pagedhi, zvino ndokumisa motokari yake achibva asvetukira kunze akati kumuchinda uyu,
take all the chickens and put them in your storm shelter, and you rush over to mine because there is coming a typhoon or a storm that's going to twist everything down.
Tora huku dzako dzose ubve wadziisa muimba yekudzivirira kubva kudutu. Zvino wobva wamhanyira kwangu nekuti kune mhepo huru kana dutu riri kuzoparadzira zvinhu zvose pasi.
And the man stood and looked him in the face and laughed at him and said, nonsense. I've heard them predict such things before, and it never did happen.
Zvino murume uya akamira achibva amutarisa pachiso ndokubva amuseka ndokuti hazvina maturo. Ndakambovanzwa vachifembera zvinhu zvakadai kumashure uye hazvina kumboitika.
And the Christian neighbor was so excited, he said, but what if it does happen?
Muvakidzani uya muKristu akanzwa kubatikana akati, asi, ko, kana zviri zvazoitika.
We hear remarks like that along the line. I've heard of this going to happen, that's going to happen, but it is going to happen one of these days. And it behooves us to listen to every warning.
Tinonzwa zvitaurwa zvakadai dzimwe nguva. Ndakanzwa kuti izvi zvichaitika neizvo zvichaitika, asi zviri kuzoitika nerimwe ramazuva ano. Uye zvakafanira kwatiri kuti titeerere kuyambiro yese zvayo.
But this man said, I have no time for such foolishness. I raise chickens and I have no time for such.
Asi murume uyu akati, handina nguva yehupenzi hwakadaro. Ndinopfuya huku uye handina nguva yezvakadaro.
Cried out, the neighbor said, in the name of God, he said, leave those chickens alone then, John, and come quickly, you and your family, if you don't want to believe it. Let your family come.
Zvino akadanidzira, muvakidzani akati, nemuzita ramwari, akadaro, siya huku idzodzo dzega, John, wobva wauya nekukurumidza, iwe nemhuri yako. Kana iwe usingadi kuzvitenda, chirega mhuri yako iuye.
And he said, I will not have my children to be excited over a few radio warnings. My children I have decided will live as I live.
Ye akati, handingaiti kuti vana vangu vabatikane neyambiro shomanana dzepa radio. Vana vangu neni takasarudza kuti vachararama sekurarama kwandinoita.
And my wife will listen to me because I am the breadwinner of this home. And she must listen to me. I'm boss here. And I will not have my children all excited or tore up about some nonsense.
Uye mdzimai wangu, atanditeerera nokuti ndini ndinounza chikafu patafura mumba muno. Uye, anofanirwa kunditeerera. Ndini mukuru pano. Uye, handiregedze vana vangu, vachibatikana, kana kushishikana nematakanana akadaro.
And the neighbor was turned, and he went to his home, into his shelter, and all of a sudden, the cloud was up on him before they knew it.
Zvino muvakidzani uya akatendeuka achibva aenda kumba kwake munzvimbo yake yakachengeteka. Zvino pakarepo makore akaungana pavari vasati vazviziva.
That's the way judgment strikes. It comes so sudden. You wonder how it can get there so quick.
Ndiwo marovero anoita kutongwa. Kunouya nekukasika. Unotoshamisika kuti kwatosvika nekukurumidza kudaro sei.
I've seen cruel man who once cursed God fall and scream and say, how could you treat me this way? A whole every foundation was swept out from under him in a moment. It pays to take warning.
Zvokuti ndakaona varume vane utsinye vakambotuka Mwari pane imwe nguva. Achidona, achishambatata, uye achiti, ko, mungani batirei nenzira yakadai. Neyo yese zose, zvaka viswa pasi pake muchinguvana. Zvino badara, kutora yambiro.
Oh, you might laugh at the messenger. You might be able even to kill him. But you cannot kill the message. Go on just the same. God's message is eternal. His words will never fail.
Oh, ungagona kuseka nume. Ungatogona kana kumuuraya. Asi haugone kuuraya maridzo. Inongoenderera mberi zvakadaro. Maridzo yaMwari ndiye kusingaperi. Mashoko ake hafe akakundika.
Paul was successfully in having Stephen stoned. But all to his life until he surrendered to Christ was he never able to get away from that message. I see heavens open and Jesus standing at the right hand of God.
Paulo, akabudirira kuti Stefano atakwe nemabwe. Asi muupenyu hwake hose kusvika paakazvozvipira kuna Kristu. Hahana kukwanisa kubva pamharidzo iyoyo. Ndinoona matenga achivhurika na Jesu akamira kuruoko rwerudyi rwaMwari.
Something got a hold of him. It wasn't the messenger, it was the message he had.
Chime chinu chaka mubata. Yakanga isiri nume. Yaive maridzo, yaive ne nume.
While the storm swept through the country, it caught the chicken house and the farmer. And they never found his body.
Apodutu, parai furari ne simba, munyika. Rakabata imba yehuku. Pangwene murimi. Zino havana kutombowana mutumbi wake.
And his wife frantically fighting and they live close to the great Okeechobee Lake. And the waters begin to rise as the typhoon lifted the waters all the way from the bottom of the lake.
Zino mudzimai wake akaita chipata pata achirwisa. Zino vaigara pedyo nedhamu guru reOkeechobee. Zino mvura dzakatanga kusimuka. Apo mepo huru ii, yaka simu za mvura yose kuva pasi pasi pe damu.
That's what makes them so dangerous. They're shallow. The boats rock and that's how the waves come up and turn the boats beneath them.
Ndizo zvinoita kuti even njodzi kwazvo. Hana kudzika. Magwa anozungu zika. Zvino ndiyo mawiro anoita mafungu ova apidigura magwa pasi pao.
The storms comes and just whirls up the water and packs it for miles.
Madutu anouya osimudza mvura mudenga, oitakura kwema maera.
And the water sweeping until the mother knew there was no hope but to get her children on top of the building.
Zvino mvura yaikukura kusvika mai vakaziva kuti hapachina tariro kunze kwekuisa vana vake pamusoro peimba.
And she got her children and got them on top of the building, holding on to the chimney of the house.
Zvino vakatora vana vake ndokuvaendesa pamusoro peimba vakabatirira pachimbini yeimba.
And then the wildlife, the cottonmouth moccasin, I believe a more deadly snake in your diamondback rattler, they was crawling for safety. And they come on the roof with her.
Zvino mhuka dzemusango, nyoka yerudzi rwecottonmouth moccasin, ndinotenda kudaro, inyoka ine huturu hunodarika nyoka yerudzi rwediamondback rattler yenyu. Dzaifambawo dzichitsvaka pekuhwanda, dzikabva dzauyawo padenga remba pamwe naye.
And by listening to her husband, not taking heed to the warning, she stomped and she beat, but she had to stand and watch those vicious snakes bite her children until they died on the roof.
Zvino nekuteerera murume wake, nekuregedza kuteerera kuyambiro, akatozo, akadzana-dzana, uye akarova, asi akazongomira nekutarira nyoka idzi dzine huturu hunotyisa dzichiruma vana vake kusvika vafa padenga reimba.
And the mother herself was bitten so much until finally she died. That's the only way we got the story. If the storm had quieted and the search parties hunting for bodies and so forth, they found her laying on top of the roof with her children laying by her side.
Naivo amai vacho, pachavo, vakarumwawo zvikuru kusvika pakupedzisira vakazoshayika. Ndiyo nzira yoga yatakawana nyaya yacho. Mushure mekunge dutu, ranyarara, zvikwata, zvakanga zvichitsvaka zvitunha, nezvakadaro. Vakamuwana arere pamusoro pedenga reimba, pamwe nevana vake, vakarara parutivi rwake.
Oh, it pays to take warning! The first thing to do, before there can be a warning, there has to be a preparation made for safety. Or there's no need of sending a warning.
Oh, zvino bhadhara kutora yambiro. Chinhu chekutanga kuita, kusati kwapiwa yambiro, panofanirwa kuitwa gadziriro yechengetedzo, kana kuti panenge pasina chikonzero chekupa yambiro.
And the warning is only a voice of one having you to prepare for the danger.
Zvino yambiro rinongori inzwi remumwe ari kuita kuti ugadzirire njodzi.
There has to be a preparation made first. And then if the preparation is made, then the warning can go forward to cause you to make your decision whether you want to listen to it or not.
Panofanirwa kuitwa gadziriro kutanga. Zvino kana gadziriro yaitwa, yambiro inogona kupiwa zvokuita kuti utore sarudzo yako yokuti unoda here kuteerera kwairi kana kwete.
If you don't want to listen to it, well, that's up to you. If you do listen to it, there's safety.
Kana usingade kuteerera kwairi, zvakanaka, zviri kwauri. Kana ukateerera kwairi, pane chengetedzo.
God has the same method. We work on God's method in that way.
Mwari, vane maitiro mamwe chete. Tinosevenza nemaitiro amwari nenzira iyoyo.
God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful, that God could not look upon it and be just.
Mwari, mumazuva epakutanga, apo nyika yokuparadzwa nemvura, apo vanhu vakanga vanyanya kuipa uye vave nezvivi kwazvo, zvekuti Mwari havaikwanisa kutarisa pairi uye vonge vane nduramo.
God is just. And he has laws. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it, isn't law.
Mwari, vane nduramo, uye vane mirayiro yavo. Kana mirayiro iyoyo yatyorwa, murayiro wose unoti ukatyorwa woshaya chitarafu, hausi murayiro.
You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. You must do it. The Bible said, be sure your sins will find you out.
Haugone kuchikora mirayiro yaMwari usingazozvibhadharira pamwe pano. Unofanirwa kuzviita. Bhaibheri rakati. Uve nechokwadi chokuti zvivi zvako zvinokuwana.
What is sin? I'd like to stop here just a moment. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Many people think that lying is a sin. It isn't.
Ko, chivi chi. Ndikada kumbomira pano kwechinguvana. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kuputa fodya ndicho chivi. Hachisi. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kunyepa ndicho chivi. Hachisi.
Committing adultery, that isn't sin. That's the attributes of unbelief. The reason you do those things is because you are an unbeliever.
Kuita upombwe. Ichocho hachisi chivi. Ndicho chibereko chekusatenda. Iwe chikonzero uchiita zvinhu izvozvo ndechekuti uri munhu asingatendi.
There's only two things that you are either a believer or an unbeliever. If you are a believer, you do not those things.
Pane zvinhu zviviri chete. Kuti uri mutendi kana kuti hausi mutendi. Kana uri mutendi, hauite zvinhu izvozvo.
If you do them, I don't know what kind of profession you have. But if you do that, the love of God isn't in you. The Bible said so. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it.
Kana uchizviita, andizive kuti une mhando iyi yekupupura kwaunako. Asi, kana uchizviita, rudo rwaMwari harusi mauri. Bhaibheri rakataura kudaro. Tave nekungotaura kwakawanda tisina kunge takachibata. Vakawanda vari kutaura asi vasiri kuzvirarama.
I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister.
Ndinofunga kuti kunyangwe tine kudzidzira maridzo kwakanyanya asi hatisiri kurarama maridzo dzacho zvakakwana. Zvingave zviri nani zvakanyanya dai tairarama maridzo dzedu. Mumwe nemumwe wedu aizova mushumiri.
It's better to live me a sermon than preach me one. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. So it's best to live the sermon.
Zviri nani kuti undiraramire maridzo pane kundiparidzira imwe. Bhaibheri rakati muri tsamba dzaMwari dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vese. Saka, zvakanakisa kurarama maridzo.
Sin is because you believe not. Did not Jesus say in the days of his flesh on earth?
Chivi, inyaya yekuti hautendi. Jesu haana kuti here mumazuva ake ari munyama panyika.
Did he not call the people that would not lie, that would not steal, that would not commit adultery? Righteous man, preachers, priest.
Haana here kudaidza. Vanhu, vakanga vasinga mbonyepi. Vakanga vasinga tombobi. Vakanga vasinga tomboiti upombwe. Varume vakarurama. Vaparidzi. Vaprisita.
He said, you are of your father the devil. Because they believe not on the Son of God. He that believeth not is condemned already.
Akati, muriva baba venyu diabore. Nekuti, havana kutenda kumwana komana waMwari. Uyo asingatendi, akatopomerwa nechekare.
Some time ago I made it, making altar calls. I love John 5:24. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. And shall not come into judgment, but pass from death into life.
Pane nguva kumashure, ndaizviita, zvokudeedza vanhu kuaritari. Ndinofarira Johani 5:24. Uyo anonzwa mashoko angu, obva atenda mune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi. Uye, haangatongwi, asi watopfuura kubva murufu, achipinda muupenyu.
He that believeth. Said, that's pretty light. No, that's pretty deep. Amen. For when you believe, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit.
Uyo anotenda. Ndokuti, zvakareruka kwazo. Kwete, zvakadzama kwazo. Nekuti, paunotenda, hakuna munhu angadana Jesu kuti Kristu asibedzi nekuda kwemweya mutsvene.
When you have the Holy Spirit, then you have believed on eternal life and have eternal life. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life.
Kana uine mweya mutsvene, ipapo wakatenda kuhupenyu husingaperi. Uye, une hupenyu husingaperi. Uyo anonzwa mashoko angu, obva atenda mune uyo akandituma, ane hupenyu husingaperi.
And shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Preparation, making ready.
Uye haanga tongwi. Asi, atofura kubva murufu kuenda muhupenyu. Gadziriro. Kugadzirira.
And God seen the wickedness of the world. And seen that wicked and adulterous generation. And his holiness could not stand it anymore. Oh, to this sinful world.
Zvino Mwari vakaona kuipa kwenyika, uye ndokuona chizvarwa chakaipa uye chine upombwe. Zvino hutsvene hwake vakafinikana nazvo. Oh, kunyika ino izere zvivi.
I stopped the other day on my road to the grocery with my wife. And we were talking about a certain young lady of our city.
Ndakamira pane rimwe zuva. Nzira yangu kuenda kumagirosa. Ndine mudzimai wangu. Taikurukura nezve mumwe mudzimai wechidiki wemuguta medu.
Real cold weather. I'm with a little chubby coat on and dressed immorally with those little shorts on that they wear in the summertime. And it little skift of snow on the ground.
Kunze kwaitonhora chaizvo. Aine kajasi kemvere. Uye akapfeka zvisakarurama. Akapfeka zviya zvikabudura zvidiki. Zvavanopfeka munguva yezhizha. Ipo paine tumazaya twechando pasi.
And my wife said, you know that woman can't be comfortable. And I said, no. She's just not in her right mind. And she said, well, you know she goes to high school.
Zvino mudzimai wangu akati, unoziva, mudzimai uyu, haangave ari kunzwa zvakanaka. Ini ndikati, kwete, haasi bedzi mupfungwa dzake dzakakwana. Iye akati, handiti, unoziva anopinda chikoro chikuru.
I said, she might go to high school, but that still doesn't make everything right. I said, she cannot be mentally right.
Ipapo ini ndikati, anga gona kuenda kuchikoro chikuru. Asi izozo, azviiti kuti, zvese zvive zvakanaka. Ndikati, haangave nepfungwa dzakakwana.
When we go into Germany, I was in Germany some time ago in a great meeting where the Lord was giving us around 10,000 souls a night.
Patinoenda kuGermany, ndaive kuGermany nguva yapfuura, mumusangano mukuru uyo ishe, vaitipa vangasvika. Vangasvika zviuru gumi zvemweya yavanhu pa usiku humwe.
And I was so amazed one night when I come from the meeting and down the street to a place where I was invited for a little luncheon. And it was the closing of the meeting and all the Christians sitting around drinking beer.
Uye, ndakashamiswa kwazvo humwe usiku pandakabva kumusangano. Uye kuzasi kwemugwagwa pane imwe nzvimbo yandakakokwa kuzova nekudya kwemanheru kudiki. Zvino kwaive kuvharwa kwemusangano. Zvino makristu ose akanga akagarapo vachinwa doro.
Well, America, Canada, and England is the only nations I know that refuses the Christians to drink. They don't get drunk. But we Americans.
Zino, America, Canada, ni England. Ndizo nyika dzega dzinorambidza makristu kuti asanwe doro. Havadhakwe. Asi isu vemuAmerica.
Then when I didn't drink it, so after a while there come a question around the table, what was the matter that I wasn't drinking my beer? Was it because it wasn't good?
Zino apo, handina kurinwa. Saka papera chinguva, pakauya mubvunzo patafura. Chii chainetsa? Kuti, sei ndaisanwa doro rangu. Inyaya kuti, raisanaka here.
And Dr. Guckenbuehl sitting next to me, which provided me an interpreter, I said, what they all murmured about to me. And he said, they're wondering why you don't drink.
Zino, chiremba Guckenbuehl, vaivaka gara parutivi pangu. Izo zvakabva zvandipa muturikiri. Ndikati, chiku, chavari kuzevezerana pamusoro pacho kwandiri. Ivo vakati, vari kushamisika kuti sei musinganwi.
Now, I know it's written, when you're in Rome, be a Roman. But I said, tell them this. I do not condemn them.
Zvino, ndinoziva kuti, kwakanyorwa kuchinzi, kana uri kuRome, chiva muRoma. Asi ndakati, vaudzei zvokuti, handiva pomeri.
But I was born under a Nazarite birth. I'm not supposed to drink. I didn't want to hurt them. And they understood it, went right on drinking.
Asi, kuti ndakazvarwa pasi pekuzvarwa kwechinazire. Handifanirwe kunwa. Ndaisada kuvarwadzisa. Zvino, vakazvinzwisisa, vakaenderera mberi vachinwa havo.
And then in Italy we found almost the same thing. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation.
Zvino muItaly, takaona zvakada kuve zvimwe chete. Nezvikamu zvizhinji zvepanyika, paunoenda mudzinyika, unowana mweya wenyika iyoyo.
I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there.
Ndinorangarira mweya mutsvene. Uchindiyambira kuti ndisaende ku YMCA in Finland. Ndaisaziva kuti chaive chii. Ndokuzoziva kuti kwaiva nevanhukadzi vanogezesa ikoko.
And I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim and I found out those scrub women scrubbed the man.
Ini ndakagarira kure. Ndakaramba kuenda nachiremba Munyon. Pamwe nevamwe kundodhidha. Zvino, ndakazoziva kuti vakadzi vakweshi ava vanokwesha vanhurume.
And I said, that's not right. Well, he said, Brother Branham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Said they're trained for that.
Ini ndikati, hazvina kunaka. Zvakanaka. Vakati, hama Branham, zvakanaka. Sezvakangoitawo vana mukoti venyu kuUnited States. Vakati, vakatodzidziswa kudaro.
I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. God covered them up and made them different. Amen. Right? But they pay no attention to it.
Ini ndikati, handina basa nekuti vakadzidziswa zvakadini. Hazvina kumbobvira zvakanzi zvinge zvakadaro. Mwari akavafukidza uye akavasika vakasiyana. Ndizvo, asi havambozviteerera.
They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Wherever you go, you find the spirit of a nation. And you come to America, you've really had it then. That's the worst of all.
Vaive mafin, vanhu vakanaka kwazvo. Asi uyu, mweya wenyika. Kwese kwa unoenda, unosangana nemweya wenyika. Zvino paunouya kuAmerica, ndipo paunozonyatsozviona zvino. Ndiwo wakaipisisa kupinda yese.
And my wife said to me, well, those people go to church. And I've often wondered why I didn't condemn their conscience.
Zvino mudzimai wangu akati kwandiri. Handiti vanhu ava. Vanotoenda kuchurch. Uye ndinogara ndichishamisika kuti sei. Vasinganzwi kupomera muhana dzavo.
I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. She said, well, why aren't we? I said, no. I said, we just live here. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us.
Ndikati, mudzimai wangu arudikanwa. Rega ndikuudze. Ivo zvizvarwa zvema America. Iye akati, ko, sei isu hatisi here? Ndikati, kwete. Ndikati, tinongogarawo pano. Asi, takazvarwa kubva kudenga. Mweya mutsvene waMwari ukauya pamusoro pedu.
Therefore we are pilgrims and strangers here. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God.
Saka, tiri vapfuri nevayeni pano. Ino haisi nzvimbo yekugaro wedu, asi tiri kutsvaga guta riri kuya iro muvaki nemuvambi waro ndiMwari.
Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature.
Naizvozvo kana wakazvarwa kubva kumusoro, unawo mweya mutsvene unouya zasi uchibva kuna Mwari. Unoshandura unhu hwako.
No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way, but the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom.
Hazvina mhaka, sisi vako, amai vako, shamwari yako, yako yepamoyo, anogona kunge akapfeka kudaro. Asi muKristu akazvarwa nomweya waMwari, akazvarwa kubva kumusoro, uye mweya wavo ndewe humwe humambo.
Oh, I'm so glad of that. The simpleness of the Holy Spirit to follow it. Watch it how it behaves. Makes you behave.
Oh! Ndinofara kwazo nekuda kwazo. Kunyorova kwemweya mutsvene. Kutevera. Kutarisa. Kuti unozvibata sei. Zvinokuita kuti uzvibate.
That's the way it was in the days of Noah. And God got so filled up with it. But before he sent a storm to destroy the entire world, God made preparation for those who wanted to stay out of it.
Ndizvozvo zvaive mumazuva aNoah. Zvino Mwari vakanyatsofinikana nazvo, asi vasati vatumira dutu kuti riparadze nyika yese, Mwari vakaita gadziriro kune avo vaida kugara kunze kwaro.
And I can see Noah standing in the door of the ark, preaching righteousness. Oh, there wasn't many would listen at him.
Uye ndinoona Noah akamira pamukova weareka, achiparidza kururama. Oh, paisava nevazhinji vaimuteerera.
There was something like today, they want entertainment, not the gospel. Woe unto these Hollywood evangelists who's afraid to call sin sin?
Vaive vakaita sezvazviri nhasi, vanoda mafaro kwete evangeri. Vane nhamo vaparidzi ava veHollywood vanotya kudeedza chivi kuti chivi.
We need some of the old-fashioned backwoods preachers that's got the Holy Spirit, that's not afraid to preach the gospel with their bare hands, not covered up with some kind of a rubber glove.
Tinoda vamwe vaparidzi vakare vokuma sango vane mweya mutsvene vasingatyi kuparidza evhangeri nemaoko asina kuputirwa, asina kufukidzwa neimwe mhando yegirovhosi rerabha.
But preach the coming of the Lord Jesus, judgment for the wicked, heaven for the righteous, and the near approaching.
Asi kuparidza kuya kwaishe Jesu, kutongwa kwevasakarurama, uye nedenga kune vakarurama, nokuya kwaswedera.
What season I don't know and no one else knows. But I'll warn my generation. If it comes now, I want them to be warned.
Mwaka upi? Handizivi hangu, uye hapana mumwe munhu anoziva. Asi ndinopa yambiro kuchizvarwa changu, kuti kukauya iko zvino, ndinoda kuti vayambirwe.
I can see Noah in that door of the very ark. Oh, I'd just like to believe one thing, it wasn't that way. But Noah's standing in that door. The only way to safety.
Ndinoona Noa ari pamukova we ari kachaiyo. Oh, ndinoda kutenda chinhu chimwe chete. Zvainge zvisina kudaro, asi Noa akamira pamukova iwoyo nzira yega yekuva nechengetedzo.
I can see Moses later standing in the door with blood on the lintel, preaching judgment with the blood on the lintel.
Ndinoona Moses pashure akamira pamukova paine ropa pachikumbaridzo achiparidza kutongwa paine ropa pachikumbaridzo.
Today Jesus is the door to the sheepfold. Ministers of the gospel standing in that door pleading with the congregation to come to safety.
Nasi uno, Jesu ndiye mukova wedangare wai. Vashumiri veevangeri vakamira pamukova uyu. Vachigombedzera ungano kuti iuye kuzochengetedzwa.
No doubt but what there was many laughed at Noah. Made fun of in the Bible said they were scoffers. I can just hear them say something like this. Noah, if you haven't got some better entertainment in that, we'll just stay home.
Uye pasina kupokana. Kune vazhinji vakaseka Noa. Vakaita dambe naye. Bhaibheri rakati vaive vaseki. Ndinogona kuvanzwa vachitaura zvimwe zvinoita seizvi. Noa, kana usina, zvinofadza zviri nani kupfuura izvozvo. Tichangogara zvedu kumba.
The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music, or something like that, or some kind of a party, some kind of a wiener roast.
Nyika nasi uno, America. Haifariri evangeri, vanoda mafaro, vanofanira kuva nechimwe chinhu, chinovafadza, mumhanzi wakawanda unoshamisira, kana zvimwe zvakadaro, kana imwe mhando yepati, imwe mhando yekugocha sochisi.
But them things are all right outside the church, but the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning.
Izozo. Zvinhu zvese izvi zvakanaka. Kunze kwekereke. Asi mukereke. Ndimo munofanirwa kuparidzwa kutongwa. Musimba rekumuka kwaIshe Jesu. Pamwe neyambiro.
Judgment begins at the house of God. Not parties. Judgment.
Kutongwa. Kunotangira muimba yaMwari. Kwete mapati. Kutongwa.
Lot was warned. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place.
Wrote, akayambirwa. Apo vatumwa, kunyangwe aisa ziva kuti, vaive vatumwa. Pavaka dzika zasi, maridzo yavo yaive, yekusodoma. Budai munzvimbo iyi, izere zvivi.
God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place.
Mwari, vagadzirira nzira, yekupukunyuka nayo. Budai munzvimbo iyi, izere zvivi.
Jesus said as it was in the days of Sodom. Look what kind of a life they were living. And Jesus compared that day with this day. Sinful.
Jesu akati, sezvazvaive mumazuva eSodoma. Tarisai mhando yeupenyu hwavairarama. Zvino Jesu akafananidza zuva iro nezuva rino rizere zvivi.
Watch when Lot went to tell his people. They laughed at him, made fun of him. And the sins of the city vexed his righteous soul.
Tarisai Rot paakaenda kunoudza vanhu vake. Vakamuseka, vakaita dambe naye. Uye zvivi zveguta zvaitambudza mweya wake wakarurama.
The angel's message didn't stir them, had no effect on them. But they were asked to come out because judgment was upon the city. And God was going to bring a storm of fire upon the city.
maridzo yevatumwa haina kuvazunguza yakashaya betsero kwavari asi vakakumbirwa kuti vabude nekuti kutongwa kwakanga kwave pamusoro peguta uye mwari vakanga vave kuzounza dutu remoto pamusoro peguta
and they refused to walk they refused to come out they were satisfied with their sins
asi vakaramba kufamba vakaramba kubuda vaive vakagutsikana nezvivi zvavo
people today seem to be so comfortable in sin because we own a new car because we can eat 3 meals a day sleep on a clean bed that's wonderful but that would be good but we forget God when prosperity comes like that
vanhu nasi uno vanoratidzika kudekara zvavo muzvivi nekuti tine motokari itsva nekuti tinokwanisa kudya shushuro katatu pazuva tinorara pamubhedha wakachena zvakanaka izvozvo asi izvozvo zvinogona kuve zvakanaka hazvo asi tinokanganwa mwari kubudirira kukauya nenzira iyi
I think we've been so, we preachers and we Christians has been so interested in and the program of building our churches and getting a better church or something like that.
Ndinofunga kuti, tange takadaro, isu vaparidzi, nesu makristu, tange tichifarira kwazvo chirongwa, chekuvaka, machechi edu, pamwe nekuwana, chechi iri nani, kana chimwe chakadaro.
Our bigger church, better pews, or you know how, what I mean. And we've left off the main thing. Judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment.
Kana chechi yakadarika pakukura, pokugarira pari nani, pane pevamwe. Kana kuti, munoziva kuti sei, pamwe, nezvandinoreva. Zvino, tosiya chinhu chacho, chakakosha, kutongwa, kururama, simba remweya mutsvene, Kumutswa, kuvakafa, kutongwa, kusingaperi.
The angel never failed to preach the message. Although they tried to stop him, but their message went on just the same.
Mutumwa haana kumbotadza kuparidza maridzo. Kunyangwe vakaedza kuvamisa. Asi maridzo yavo yakangoenderera mberi zvakadaro.
Now did you notice? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. I will have nothing else to do with the sun.
Zvino, macherechedza here, kuti zvakafanana nemunhu anoti, ndiri kuzoramba kutenda kuti zuva riri kupenya. Ndiri kuzoramba kuva nechokuita nezuva.
Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining.
Otsinzinya maziso ake, obva aenda pasi, mukamuri yepasi peimba yake, obva ati, Ndinoramba kuziva kuti zuva riri kupenya.
Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him.
Handiti unoti, Hama Branham, munhu uyu, anotove nechimwe chinhu, chakakanganisika nepfungwa dzake.
Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. The Holy Spirit is more real than the sunshine. The sun will fail. But the Holy Spirit can't fail.
Saka munhu anoramba Jesu Kristu ari kuita zvimwe chetezvo. Mweya mutsvene ndiwe maziro kwazvo kupfuura chiedza chezuva. Zuva richakundika, asi mweya mutsvene haugone kukundika.
It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul of a light of glory that leads us to God.
Haungovhenekeri kungoitira kuona chete. Asi, unovhenekera munhu wemukati, chiedza chekubwinya, chinotungamirira kuna Mwari.
That rejects or projects rather Calvary to us and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment and the escape for those who want to come.
Chinoramba, kana kuti, chinoratidza waro, karivari kwatiri, pamwe nokutambudzika kwaIshe Jesu, kutongwa kuri kuuya, uye, neko kutizira, Kune avo vanoda kuuya.
I'd rather be totally blind physical and have my spiritual sight than to be totally blind spiritual and have my physical sight. I want to have spiritual sight.
Ndingasarudza kuva bofu zvachose panyama uye ndova nekuona kwangu kwepamweya pane kuva bofu zvachose pamweya zvino ndove nekuona kwepanyama ndinoda kuva nekuona kwepamweya.
Notice what would be wrong with that man? Those his friends would come and say, Jim, John, or whatever his name might be, you are wrong.
Cherechedzai, chii chingave chakakanganisika pamunhu uyu? Idzo shamwari dzake dzinouya dzobva dzati, Jim, John, kana chero zita rake zvaringava, uri kukanganisa.
Come out of that old dingy basement, musty. And he would stand and say, I'll tell you, I'm satisfied where I am.
Buda kubva mukamuri yepasi pemba, yakare ine tsvina. Munonyangadza. Zvino, anobva asimuka oti, ndinokuudzai, ndakatogutsikana nepandiri.
He doesn't want the welcome sunshine. He doesn't want its healing rays. He doesn't want its beauty, its warmth for his life. Something would be wrong with the man.
Haatodi, chiedza chazuva, chinofarirwa ichi. Haatombodi mirazvo yacho inoporesa. Haatombodi runako rwacho. Kudziya kwacho kunopa upenyu hwake. Pane chimwe chinhu chakatsveyama nemunhu uyu.
So is a man or a woman who wants to stay in the dingy world, shut up in the musty sin of unbelief, and saying the days of miracles is past.
Ndizvo zvimwe chete nemurume kana mudzimai anoda kugara munyika ine tsvina akazvivharira muchivi chinonyangadza chekusatenda uye achiti mazuva eminana akapfuura.
There's no such a thing as divine healing. There's no Holy Ghost. It's because you're refusing to come out of the must and dens of the devil and of the hell and of sin and of pride.
Hakuna chinhu chinonzi kupodza kwaMwari. Hakuna mweya mutsvene. Inyaya yekuti uri kuramba kubuda mune zvinonyangadza nemuhugaro hwadhiabhore nehwegehena uye nehwechivi uye nehwekuzvikudza.
Walk in the light of the gospel, which will bring you warmth. Oh, how comfortable it is to see the oncoming judgments and feel that comfort feeling of the Holy Spirit.
Famba muchiedza cheevhangeri chinounza kudzirwa kwauri. Oh, chinopa kugadzikana kwakadini kuona kutongwa kuri kuuya uye wonzwa manzwiro ekugadzikana emweya mutsvene.
Hear them talk of atomic bombs and just think what's happening. A peace that passes understanding. While the bomb won't no more go out of the gun until we be in the presence of Jesus for the eternal life.
Wonzwa vachitaura zvemabhambu eatomic. Zvino ingofungai kuti chii chaiitika? Rugare rinopfuura kunzwisisa. Handiti bhambu haribude mupfuti kusvika isu tave muhupo hwaJesu tiine upenyu husingaperi.
We old people back young again. The babies up to an age with no more death or sorrow. Oh, what a wonderful thing.
Isu vatana tadzoka kuva vechidiki zvakare. Vacheche vakura pazera kusisina rufu kana kusuwa. Oh, chinhu chinoshamisa zvakadini.
You mean a man would refuse to come out and walk in that? There's something wrong with him.
Munoreva kuti munhu angarambe kubuda kunze obva afamba mune izvi? Pane chisina kumira zvakanaka naye.
Finally, if he doesn't get the sunlight, he turns pale. He gets real pale. Sick sets in on him. That's what's the matter with the world today.
Pakupedzisira, akasawana chiedza chezuva, anobva aumbuka. Anoumbuka zvakanyanya kurwara kunopinda maari. Ndiro dambudziko nenyika nhasi.
That's what's the matter with the most of our churches today. We are becoming anemia. We need a blood transfusion.
Ndiro dambudziko rine machechi edu akawanda muzuva ranhasi. Tiri kupererwa neropa. Tinoda kuwedzerwa rimwe ropa.
pale because we are failing. Our spiritual health is failing us. We don't have the zeal no more to hunt souls, to warn people.
Kumbuka, nekuti tiri kukundikana. Utano wedu, wepamweya, uri kukundikana. Hatichisina shungu za chose kuvima mweya kuyambira vanhu.
To get our neighbors, to get our friends, the milkman, the paper boy, whatever it is, get someone to the Lord Jesus.
Kuti titore vavakidzani vedu, kuti titore shamwari dzedu, mutengesi wemukaka, mukomana wemapepa, chero zvaari, unza mumwe munhu kuna Ishe Jesu.
We're pale, failing to walk out in the light, which is our privilege, failing to believe in the health of God by divine healing.
Taumbuka, kutadza kufamba muchiedza, unove mukana wedu, kutadza kutenda muhutano wa Mwari, unove nukupoza kwa Mwari.
I'm told in the Bible that there will be a time come for those who are not in this wonderful sunlight, that the fowls of the air will eat the flesh of them, that diseases is on this road, that the doctors will never be able to stop. It's the plagues of God.
Ndinoudzwa mubhaibheri kuti kuchave nenguva ichauya kune avo vasiri muchiedza chinoshamisa chemwana komana ichi kuti shiri dzedenga dzichadya nyama yavo kuti hosha dziri munzira kuuya idzo vana chiremba havasi kuzombokwanisa kumisa matenda amwari.
The Egyptians' doctors, which was far smarter than ours today, could not stop the plagues of God, neither could their soothsayers or their impersonators.
Vana chiremba vemuEgipta vaive vakangwara kupfuura vedu nhasi. Vakatadza kumisa matenda amwari, kunyangwe kana vauki vavo kana vezvokutevedzera vavo.
It took Goshen and the power of God to hold his people under the blood of a lamb. The Holy Spirit is that door today. The Holy Spirit is that safety today.
Zvakatora Goshen, pamwe nesimba ramwari, kubata vanhu vake, pasi peropa regwayana. Mweya mutsvene ndiwo mukova wacho nhasi. Mweya mutsvene ndiwo chengetedzo yacho nhasi.
I was in a meeting not long ago. I'm looking at a colored brother sitting here. I suppose him and his wife, and I've been watching since I've been preaching, nodding his head and rejoicing in the meeting. And it just brought me to a thought.
Ndaive mumusangano nguva shoma yapfuura. Ndakatarisa pa hama yechitema yakagara pano. Ndinofungidzira kuti iye nemudzimai wake. Zvino ndange ndakamutarisa kubvira ndanga ndichiparidza achigutsurira musoro wake uye achifara mumusangano. Zvabva zvandiunza kune imwe pfungwa.
There's a boy come into the meeting one time, and as soon as the service was over, he ran to me and he said, "Parson," he was a southerner.
Pane mumwe mukomana akauya mumusangano imwe nguva. Pakangopera shumiro, akamhanyira kwandiri zvino ndokuti, "Mufundisi," aive wezasi.
And he said, "Parson, as wants to find the Lord Jesus tonight, as having a healing service." And I said, "Certainly, my brother, I am more than happy to lead you to him."
Zvino akati, "Mufundisi, ini ndinoda kuwana Ishe Jesu manheru anhasi. Ndaive ndiine shumiro yekunamatira vanorwara." Zvino ndikati, "Zviro kwazvo, hama yangu, ndinofara zvikuru kukutungamirira kwaari."
He said after he gave his heart to the Lord, he said, I guess you're wondering why I run up out here like this, that I heard you were in the city and I just come up to see you.
Akati mushure mukupa moyo wake kunashe. Akati, "Handizive, ndinofungidzira kuti muri kufunganya kuti sei ndamhanya ndichiuya kuno uku seizvi." Akati, "Ndakanzwa kuti muri muguta. Zvino ndangouya kuzokuonai.
He said, "I'll tell you my story." He said, "I've more or less been a wonder. Said my old mother was a real Christian. My sisters was Christian. I had one Christian brother."
Akati, "Ndichakuudzai nyaya yangu." Akati, "Ini ndainge ndakangoda kuita sokunge munhu anongombeya." Akati, amai vangu vakura vaive muKristu wemaziro kwazvo. Hanzvadzi dzangu dzaive maKristu. Ndine mukoma mumwe chete muKristu.
So I was a baby of the family and a spoiled child to begin with, because they babied me, was so good to me.
Akati, ini ndave mucheche wemhuri, uye mwana akatunidzwa kutanga kwacho, nekuti vaindiita mucheche, zvainge zvakandinakira chaizvo.
But said I would not take heed to my mother or my godly relation. I wanted to be a wanderer. I wanted to live a man's life.
Asi akati, handaiteerera amai vangu kana hama dzangu dzainamata. Ndaida kuva munhu anongombeya. Ndaida kurarama upenyu hwemunhurume.
He said, I thought that being the Christian was more like for the women or the weak.
Akati, ndaifunga kuti kuve muKristu zvairatidza kuve zvevanhukadzi kana zvevane hutera.
He said, and I become a cook. And I was very good at my trade and said, something or another, I want to go to the north.
Akati, zvino ndakazova mubiki. Uye basa rangu iri, ndairi gona kwazvo. Uye akati, chimwe chinhu zvakare, ndaida kuenda kunyika dzekumusoro.
Then one day I staggered in on a pulp camp where they were cutting pulp wood. And I was broke. And I said to the foreman, could you use a cook?
Rimwe zuva, ndakaerekana ndasvika nepanzvimbo paigaiwa miti. Pavaitema miti yaizogaiwa. Uye ndakanga ndisisina mari. Zvino ndikati kuna foromani, mungada mubiki here?
He told his recommendations that he had in his pocket from different great places where he had been a chef. And he said, well, we have one now. He said, but however, until you're able to get around, we can give you a little bit of money on the side.
Akamuudza zvaimutsigira maererano nebasa zvaive nazvo muhomwe make kubva kunzvimbo huru dzakasiyana-siyana uko kwaakambove mubiki. Zvino iye akati, zvakanaka, tinaye mumwe pari zvino. Akati, asi zvisinei, kusvika wawana zvimwe zvingakuraramisa, tinogona kukupa kamari kashoma parutivi.
We got an elderly colored woman in there now, which is a good chef. But go in, talk with her. Maybe she could use you, and if she could, we can give you a little spending money till you get on your feet.
Tine mudzimai wechikuru wechitema umo pari zvino anova iye mubika akanaka. Asi endamo unotaura naye, pamwe angagona kukusevenzesa. Uye kana achikwanisa, tingagona kukupa kamari kekushandisa kusvika wave kugona kuzvimiririra.
He said that was as good as he wanted. And said he went in there and he met the old woman and said he helped her around for 2 or 3 days.
Akati, izvi zvakanga zvakanaka sezvaaidawo iye. Akati, akaenda imomo ndobva anosangana nemudzimai uya wechikuru. Uye ndokuti akamubetsera kwemazuva anenge maviri kana matatu.
One night, said he was laying there and he said he kept noticing the flashes across the side of the wall.
Zvino umwe usiku, akati, anga akazvambarara ipapo ndokuti iye akaramba achicherichedza kupenya penya kwaiitika padivi remadziro.
And after a while he wondered if that is somebody outside, and said after a while he heard a deep roar and it was a thunder.
Zvino kwapera chinguva akafunganya kuti asi panze pane munhu, uye akati kwapera chinguva iye ndokunzwa kudzova kwakadzika zvino kwaive kutinhira.
Said outside he heard some voices talking and they said, you know, we better get back to the horses and take care of them because we may not be here very long.
Zvino akati panze iye ndokunzwa manzwi aitaura. Zvino vakati, unoziva, zviri nani tidzokere kumabhiza tobva taachengeta, nekuti tinogona kusava pano kwenguva refu.
Said he tucked the cover off his head, listened up to the wall, and the lightning flashed, and he saw his boss in the teamsters. And he understood by their talk that there was coming a storm across the mountains.
Ndokuti akabvisa chaanga akafuga mumusoro wake, zvino ndokuteerera kumadziro. Mheni yakapenya iye ndo kuona mukuru wake wepabasa nevamwe vaaisenza navo. Zvino akabva anzwisisa nekutaurirana kwavo kuti kwaive nedutu rainge riri kuuya nemumakomo.
Which we call up in the Northlands, a northerner comes quickly without warning. You don't have time to do nothing. The mountains are so high they just break right over at once.
Isu ratinodaidza kunyika dzekumusoro kuti rechamhembe rinouya nekukurumidza pasina kana yambiro. Hauna kana nguva yekuita chinhu. Makomo acho akanyanya kurebesa zvekuti anongopoya naipapo kamwe kamwe.
And that flashing had been lightning. And he said, you know, we may not be here after a while. So that sounds like a terrible twister coming.
Zvino kupenya penya kuya yainge iri mheni. Zvino iye akati, munoziva tinogona kusava pano mushure mechinguva. Akati, zviri kuratidzika kuti kuri kuuya chamupupuri chakaipa.
And then he said, I begin to think, well, I hope it doesn't strike here. Said, because I know I'm not ready to go. And sometimes you wait too long, you know.
Zvino ndokubva ati, ndakatanga kufunga. Saka deno, rikasarova kuno, ndokuti. Nekuti ndinoziva kuti handisati ndagadzirira kuti ndiende. Dzimwe nguva, unomirira kwenguva yakarebesa, munoziva.
So then he said, just in a few moments, the wind began to blow and the trees began to rock.
Saka ipapo akati, munguva shoma shoma, mepo yakatanga kuvhuvhuta, uye miti ikatanga kuzunguzika.
And said he listened. The canvas was between him and where the old lady slept. And said she was beating on that canvas. She said, son, oh son. He said, yes.
Zvino ndokuti akateerera mucheka wetende waive pakati pake nekwaive kuchirara mudzimai wechikuru uya. Ndokubva ati, mudzimai airova-rova mucheka uya. Akati, mwanangu, oh mwanangu. Iye ndokuti, ma.
She said, would you come over to my side? I have a lantern lit. And said, I went over to her because I was scared to death. And said she had a lantern sitting on an old soapbox.
Mudzimai uya akati, unokwanisa kuya kuno kudivira ndiri here. Ndine rambi rakabatira. Zvino akati, ndakaenda uko kwaaive nokuti ndaitya kunge ndichafa. Zvino ndokuti, mudzimai aive nerambi rakagadzikwa pabhokisi resipo rakasakara.
And she said, I'd like to ask you something. Said, yes, ma'am. Said, is you ready to meet the Lord? He said, then I really got scared. Said, no, ma'am, I'm not.
Zvino mudzimai akati, ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Ndikati, hongu amai. Akati, iwe wakagadzirira here kusangana naIshe? Akati, ipapo ndakabva ndapindwa nekutya chaizvo. Ndikati, kwete amai, handisati.
Well, she said, honey, I want to tell you something. You'd better make ready now. Because you may have to meet him unprepared in the next few minutes. Said, she said, will you kneel with me here?
Zvakanaka, akati. Mudikani, ndinoda kuti undiudze chimwe chinhu. Zviri nani, ugadzirire izvozvi. Nekuti unogona kusangana naye, usina kugadzirira. Mumaminitsi mashoma ari kuuya. Akati, mudzimai akati, ungafuga mao here, neni pano.
Said we knelt down by the side of that old soap box. He said, Parson, I'm going to tell you the truth. I was too scared to pray.
Akati, takafuga mapasi padivi rebhokisi retsaru resipo. Akati, mufudzi, ndiri kuzokuudzai chokwadi. Ndaitya zvakanyanya zvekutadza kunamata.
He said the trees were slamming against that building and the lightning of flashing, the thunders of shaking. I was too scared to pray.
Akati, miti yairovera paimba iyoyo. Uye mheni ichipenya, kutinira, kuchizunguza. Ndakatya zvokusvika pakutadza kunamata.
Said I start to say, Lord be merciful, and bang would go the lightning. I'd say, what was I? Lord be merciful, bang would go the lightning.
Akati, ndakatanga kuti ishe ivaine tsitsi, zino meni, hey, vayaruva kuti bang. Ndikati, ndanga ndiri papi, ishe ivaine tsitsi, bang, meni vayaruva.
He said, but I learned a lesson. He said, that old sainted woman said just as cool and happy as she could be.
Akati, asindakadzidza chidzidzo. Akati, mudzimai uya wechikuru ane utsvene. Ainge akagara akadzikama uye achifara sezvaigona kuve.
Said she talked to him like she'd known him since she was a baby, like he was her father or her mother. Said she was no more disturbed than nothing.
Ndokuti mudzimai akataura kuna Mwari sokunge akange amuziva kubva achiri mucheche, kuita kunge aive baba vake kana amai vake. Akati akanga asingatombonetseki hake.
Said, I was scared to death. Said, finally I got these words out and I said, Lord, if you just let me live and I'll find a place where it's more quieter, I'll come to you.
Akati, ndaive ndotya kunge ndichafa. Ndokuti, pakupedzisira, ndakaburitsa mashoko aya. Ndokubva ndati, ishe, kana mukanditendera kuti ndirarame. Zvino ndichazotsvaka nzvimbo yakanyanya kunyarara. Ndichauya kwamuri.
He got another chance, but you might not. When the judgments of God begin to pour out, there's no more chance. You've got your chance now. This is your chance.
Akawana mumwe mukana. Asi iwe unogona kutadza. Kana kutonga kwaMwari kotanga kudururwa. Panenge pasisina mukana. Une mukana wako nguva ino. Uno ndiwo mukana wako.
The storm was on him. He said, Parson, is it possible for a man like me to be tucked away in that safety? That when death begins to come upon me, that I can interrupt to talk to him like that old saint did.
Dutu, rakange rave paari. Akati, mufudzi, zvinokwanisika here kuti murume akaita seni awandiswe muchengetedzo iyi? Kuti kana rufu rwave kutanga kuuya pandiri, kuti ndinogona kupinda, kuti ndinotaura naye sezvakaita mutana mutsvene uya.
I said, son, the blood of Jesus Christ that made her that way can make you that way right now.
Ndikati, mwanakomana, ropa raJesu Kristu rakaita kuti mudzimai iyeye ave akadaro, rinogona kukuitawo kuti unge wakadaro iko zvino.
I was standing by my automobile. He was a well-dressed boy, cultured, educated. He fell on his knees in the muddy yard.
Ndaive ndakamira pamotokari yangu. Aive mukomana akanga akapfeka zvakanaka, ane tsika dzakanaka, akadzidza. Akawira pamabva ake muruvanze rwaive nemadhaka.
There he found that hiding place, that refuge in a time of storm, that rock in a weary land.
Zvino ipapo akawana nzvimbo iya yekuhwanda, nzvimbo yehutiziro panguva dzedutu, domboriya munyika yakaoma.
You don't have to be weary as long as you're in the rock. The rock is one place that's not weary. The rock is a satisfying place. You can just sit back and look out, just as safe as you can be.
Haufanirwi kuneta chero bedzi uchingori mudombo. Dombo ndiro nzvimbo yega isina kuneta. Dombo ndiro nzvimbo inogutsa. Unogona kungogara wobva watarisa kunze wakachengetedzeka sezvaungakwanisa kuva.
There is an hour coming, and now is, and the ceiling is about over, that where every man and woman on the face of the earth is going to be in that place of refuge like it was in the days of Noah, or on the outside of it.
Pane nguva iri kuuya, na zvino yatovepo, kusimbiswa kwave kupera, kuti apo murume nemukadzi wese ari pachiso chenyika anozove panzvimbo iyi yehutiziro seza zakanga zakaita mumazuva anoa kana kuva kunze kwao.
You have to make your decision. That safety is Jesus Christ. That he is the only place, the only one who has eternal life. No man can come to the Father but by him. He is the ark of our safety.
Unofanirwa kuti utore sarudzo yako. Chengetedzo iyi ndi Jesu Kristu. Kuti ndiye nzvimbo bedzi. Iye oga ane upenyu husingaperi. Hapana munhu angauya kuna Baba asine kwaari. Ndiye areka yechengetedzo yedu.
The Holy Spirit bears record with us now that we pass from death unto life, and when we look at the grave and know that each one of us is going there, we see the newspapers and the oncoming storm.
Mweya mutsvene unopupurirana nesu zvino kuti takabva murufu tikaenda muhupenyu. Uye paya patinotarisa guva tobva taziva kuti mumwe nemumwe wedu ari kuenda imomo. Tinoona mapepa nhau nedutu riri kuuya.
When you go home tonight, do me one favor. Don't go to bed till you read Revelations, the 8th chapter.
Kana maenda kumba manhero anhasi, nditirewo chinhu ichi. Musandorara musati maverenga zvakazarurwa chitsauko 8.
You see the oncoming plagues and storm. That's to hit the earth and thunders and lightnings are going to shake the heavens.
Munoona matenda ari kuuya pamwe nedutu zvicharova nyika nekutinhira nemheni zvichazunguza denga.
Wolves are going to pass over the nation. Man will rot in their flesh. Diseases will strike them the doctors knows nothing about.
Nhamo dzichapfuura nepanyika. Vanhu vachaora munyama yavo. Hosha dzichavarova vana chiremba vasina chavanoziva nezvadzo.
But remember, before that took place, there was a sealing went forth.
Asirangarirai zvisati zvaitika izvi, paive nekusimbiswa kwaiitika.
And the death angels and the plagues was commissioned by God. Don't come near any of those who has a seal in their forehead. And the seal of God is the baptism of the Holy Spirit.
Uye, vatumwa verufu, nematenda, ndokutumwa naMwari, musauya pedyo. Ne avo vane chisimbiso pahuma pavo. Zvino chisimbiso chaMwari, rubhabhatidzo rwemweya mutsvene.
Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption.
VaEfeso 4:30 inoti, usachemedza mweya mutsvene waMwari, uyo wawakasimbiswa nawo kusvika pazuva rako rerudzikinuro.
No matter how hard the ark rocked, no matter how many times the lightning struck close to it, 10,000 shall fall on your right and thousands to your left, and it shall come not nigh thee. The Holy Spirit.
Hazvina basa kuti areka yazunguzwa zvakaoma sei. Hazvina basa kuti nemheni yarova kakawanda sei pedyo nayo. Zviuru gumi zvichawira kurudyi kwako nezviuru kuruboshwe kwako, asi hachingasviki pedyo newe.
I read of a pale horse rider going out, which is called death, and hell followed him. A black horse rider with a balance in his hand.
Ndakaverenga pamusoro peuyo mutaswe bhiza pfumbu achibuda anodaidzwa kuti rufu uye gehena raimutevera. Mutaswe bhiza dema aive nechikero muruoko rwake.
A measure of wheat for a penny, two measures of barley for a penny, but don't come near him. My wine or my oil.
Chiero chegorosi, chichitengwa nekobiri, uye zviero zviviri zvebari nekobiri. Asi, usauye pedyo newaini yangu kana mafuta angu.
I hear by the Bible, God's own coming judgments, where sickness and trouble and disaster will strike the nations and every nation will break to pieces. I read in the Bible.
Ndinonzwa nebhaibheri, kutonga kwa Mwari kuri kuuya. Apo zvirwere nematambudziko uye nenjodzi zvicharova ndudzi uye nyika yega yega ichaparara kuva zvimedu. Ndinoverenga mubai.
Everything was quiet, but the Lord Jesus peeled back the darkness from his eyes, and he grabbed the mayor of the city and screamed, I can see, I can see. 1,000 standing there in Mohammedans and so forth.
zvinhu zvese zvakanga zvakanyarara asi Ishe Jesu vakafunura rima kubva mumaziso ake akabva agumbatira meya weguta achishevedzera ndave kuona ndave kuona apo zviuru zvainge zvakamira ipapo vana Mahomedi nevamwe vakadaro
What is the ark of safety? I said, I read in your paper the other day where that all the little birds that used to roost in the rocks around the fence and in the big towers of the buildings at the corner.
Ndakati, zvino areka ichengetedzo ndeipiko? Ndikati, ndakaverenga mubepa renyu rimwe zuva apo shiri dzese diki dzaigara mumatombo emuruzhowa emunharire hombe dzedzimba dziri pakona.
You know, India is a poor country, and they pick up the rocks on the field and make their fences. And the little birds build their nest in these rocks, the crevices, and in the holes. They go in there and make their nest to get out of the rain.
Munoziva, India inyika yakaromboka. Zvino vanononga matombo mumunda. Zvino vo agadzirisa ruzhowa rwavo. Zvino tushiri, tuduku, tunovaka matendere atwo mumatombo aya. Muhwangwadza nemumaburi dzinopinda imomo dzobva dzavaka matendere adzo kuti dzihwande mvura inonaya.
And then the cattle all of an afternoon when the sun goes across towards the west while the cattle stands in the shade of these certain fences and big towers to get in the shade.
Zvino mombe zvose masikati apo zuva rinocheka nyika richienda kumadokero saka mombe dzinomira mumumvuri yeruzhowa urwu pamwe nenharire hombe kuti dziwane mumvuri.
But for about 2 days, the strangest thing happened. All the little birds got their babies.
Asi kwemazuva anenge maviri, chinhu chinonyanyisa kushamisa chakaitika. Tushiri twese twakatora vana vatwo.
They're little baby birds. All together and flew away from the walls and didn't even return back at night. They went out in the middle of the field and sat down.
Tumanganga twadzo, tuduku, pamwe chete, ndokubva twabhururuka kubva pamidhuri iyi, uye hatuna kana kudzoka manheru. Twakaenda pakati pemunda, ndokugara pasi.
The cattle would not come up in the afternoon. They stayed away from the walls and got together. And stood so close together that they made shade one for another.
Mombe hadzina kuuya masikati acho. Dzakagarira kure nemidhuri. Zvino ndokuuya pamwe chete. Dzikamira dziri pedyo nepedyo zvekuti dzakapanana mumvuri.
Brother, sister, that's what the church ought to do. We don't need the shade of these towering Babylons today of modernism.
Hama. Hanzvadzi, izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nekereke. Hatidi mumvuri wemaBhabhironi aya marefu nhasi echimanje manje.
We need the blessings of each other together. Our testimony and our Christian love and brotherhood shed abroad in our heart by the Holy Ghost. That makes the shadow.
Tinoda maropafadzo anobva kune mumwe nemumwe wedu. Pamwe chete chapupu chedu. Uye rudo nehukama hwedu zvechiKristu zvakaparadzirwa mumoyo medu nemweya mutsvene zvinopa mumvuri.
Now I can take my brother by the hand, my sister by the hand, and know that we are citizens of the kingdom of God, that we love one another, and we stand together in this one great cause, the cause of Christ.
Pandinogona kutora hama yangu neruoko, hanzvadzi yangu neruoko, tobva taziva kuti tiri vagari veumambo hwaMwari kuti tinodanana uye timire pamwe chete muchikonzero chikuru chimwe chete ichi chikonzero chaKristu.
Whether you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, oneness, twoness, threeness, whatever you are, it makes no difference.
Kunyange uri muMethodist, Baptist, Presbyterian, oneness, twoness, threeness, chero zvauri hazvina musiyano.
As long as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and we have fellowship one with another, that's what we want. Brotherhood, fellowship.
Chero bedzi ropa ra Jesu Kristu richitigeza kubva kuzvivi zvese uye tine kuyanana mumwe nemumwe ndizvo zvatinoda hukama kuyanana.
They stood in the fields, they refused to stand in the shadow of the walls. The people thought that was strange. It is a strange act.
Dzakamira muminda. Dzakaramba. Kumira mumimvuri yemadziro. Vanhu vakafunga kuti aya aive manenji. Chiitiko chisinganzwisisike.
What happened? All of a sudden there came an earthquake that shook the walls to the ground.
Chii chakaitika? Kamwe kamwe, kwakauya kudengenyeka kwenyika, kwakazunzira midhuri pasi.
If the little birds would have been in there, they and their babies would have been like the woman, her husband, and her babies in Miami or at Okeechobee. They would have died with the falling of the walls.
Dai tushiri, tuya, twaivemo, itwo nevana vatwo, tungadai, twakaita semukadzi, nemurume wake, pamwe, nevacheche vake, vekuMiami kana Okeechobee, zingadai dzakafa, nokuda kwekudonha kwemidhuri.
If the cattle would have stood around to take that support from the walls, they would have perished with the walls.
Dai mombe, dzakamira dzichiwana tsigiro kubva kumidhuri. Dzingadai dzakaparara pamwe nemidhuri.
That's been 3 years ago. I've got the newspaper clip. No, Tommy Nichols has it now for the Christian Man's Voice.
Pave nemakore matatu apfuura. Ndine kabande kebepa nhauracho. Kwete, Tommy Nichols anako zvino. Kuitira ve Christian Man's Voice.
The headlines in the paper says the birds are returning back to their places. The cattle is coming from the field.
Musoro wenhau mubepa. Unoti, shiri, dzave kudzokera kunzvimbo dzadzo. Mombe, dzave kubva muminda.
If the God in the days of Moses, in the days of Noah, could warn the cattle and the birds to come into safety, in the ark, destruction was coming, a storm. He's still the same God tonight. He still loves cattle and birds.
Kana Mwari, mumazuva aMoses, mazuva aNoa, vaikwanisa kuyambira mombe neshiri, kuti dziuye kunzvimbo yechengetedzo muareka, kuparadzwa kwaiva kuri kuuya dutu. Achiri Mwari mumwe chete manhero ano, achiri kuda mombe neshiri.
And if he made a way for a bird and a cow to escape the wrath of judgment.
Zvino kana akagadzira nzira yeshiri nemombe kuti zvipunyuke kubva pahasha dzekutongwa.
How much more has he made a way of escape for you and I, who are the offsprings of his creation? How much more has he made a way of escape for us?
Zvakatowedzera zvakadini kuti akagadzira nzira yekupunyuka nayo yako neyangu. Isu tiri zvizvarwa zvekusika kwake. Zvakawedzera zvakadi kuti akatigadzirira nzira yekupunyuka nayo.
We feel the Holy Spirit tugging at our heart. The hour is coming. We see the shadows of the atomic age. We see the shadows of the hydrogen age. We see nations are breaking. Israel awakening.
Uye, tinonzwa, kakudonza, kemuya mutsvene mumoyo medu. Nguva iri kuuya, tinoona mimvuri yezera reatomiki, tinoona mimvuri yezera rehydrogen, tinoona ndudzi dzichipamuka, Israel ichipepuka,
ndudzi dziri kupamuka, Israel
iri kupepuka.
Zviratidzo izvo zvakafanotaurwa nevaprofita. The Gentile days numbered with horrors and comfort.
Zokai o imi makapararira kunyeve kwenyu.
That's the way today. You all know Haywood's old song.
Ndiyo nzira yacho nhasi uno. Mose munoziva rwiyo rwakare rwa Haywood.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Zuva rerudzikinuro rave pedyo. Mwoyo yevanhu iri kukundika nokutya. Ivai makazadzwa nemweya. Marambi enyu akagadzirwa uye akajeka. Tarisai mudenga. Rudzikinuro rwenyu rwave pedyo.
The storms are coming. There's a hiding place. Oh, a blessed hiding place. It's in Christ.
Madutu ari kuuya. Pane nzvimbo yekuhwanda. Oh, nzvimbo yekuhwanda yakaropafadzwa. Iri muna Kristu.
Let us bow our heads just a moment. I want you to think sincerely and solemnly for the next moment.
Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana. Ndinoda mufungisise makaperera uye mukurevesa panguva iri kutevera.
Have you ever found that blessed hiding place from the wrath? Remember, there's no two hiding places, there's just one. You might be a good member of some church, which I have no evil to say against.
Watuambowana here nzvimbo iyi yekuhwanda yakaropafadzwa kubva kuhasha. Rangarirai, hakuna nzvimbo mbiri dzekuhwanda. Kunongori neimwe chete. Unogona kuve nhengo yakanaka yeimwe church. Izvo zvandisina chakaipa chandingataura pamusoro pazvo.
But if that's all you have in your life, isn't compared with the Book of Acts.
Asikana zviri izvo zvese zvauinazvo uye upenyu hwako usingaenzaniswe nebhuku remabasa.
If the Holy Spirit that you profess to have is not making you live like they did in the Book of Acts, and your life could write another book, you better take warning.
Kana mweya mutsvene waunozviti unawo usingakuite kuti urarame sezvavakaita mubhuku remabasa. Uye upenyu hwako hwokwanisa kunyora rimwe bhuku zviri nani utore yambiro.
If the first vine brought forth a Pentecostal church, the second vine, or branch rather out of the vine, will bring forth another Pentecostal church.
Kana muzambiringa wokutanga wakaunza kereke chipentekosti, muzambiringa wechipiri kana davi waro rinobva mumuzambiringa rinounza imwe kereke zvakare yechipentekosti.
With a Pentecostal experience bearing the same fruits that the first church had.
Ine chiitiko chepentekosti ichibereka zvibereko zvimwe chete zvaive nekereke yekutanga.
Are you abiding in that blessed sacred presence of the Lord? Have you passed from death into life? Are you resting upon some emotion? Some psychological effect or some intellectual speech?
Uri kugara here muhupo hwaishe wakaropafadzwa hunoyera wapfuura kubva murufu uchienda muhupenyu here wakazorora here pane mamwe manyawi kana kuita kwekubata pfungwa kana chimwe chitaurwa chenjeri.
Are you constantly abiding in his presence with the fruit of the Spirit in your life? Long suffering, goodness, meekness, gentleness.
Kana kuti unogara here uri muhupo hwake nguva dzose uine zvibereko zvemweya muhupenyu hwako, moyo murefu, unaku, unyoro, kunyorova.
Can you bear for someone to talk about you and you love them so much that in your heart you pray for them?
Unokwanisa kutsungirira here kana mumwe munhu ataura pamusoro pako uye womuda zvakanyanya kwazvo kusvika mumoyo mako unomunamatira?
Or is it a selfish little prayer? Oh Lord, I know I ought to pray for him, but oh no, brother. Does that sweetness and love of God, oh, sweep over my soul, oh Holy Spirit, sweep over my soul.
Kana kuti, kamunamato kadiki kehundini. O Ishe, ndinoziva kuti ndinofanira kumunamatira. Asi, oh, kwete hama, ko, kutapira kuya pamwe nerudo rwaMwari. Oh, fambai, nepamoyo wangu. Oh, mweya mutsvene, fambai, nepamoyo wangu.
If you haven't found that place of safety, my brother, I'll make my last visit to Phoenix someday. This may be it, all I know. The last time the gospel will be preached over this pulpit, this may be it, I don't know.
Kana usati wawana nzvimbo iyi, yechengetedzo, hama yangu. Ndichashanyira Phoenix kekupedzisira rimwe ramazuva. Uku kunogona kuve kuri iko pamaziviri angu. Uye nguva yekupedzisira pachaparidzwa evhangeri papurupiti ino. inogona kuve iri ino andizive.
We're looking awful close to the end time. Israel's come back to her homeland. The last sign that was given.
Tiri kuratidzika kuve pedyo kwazvo kunguva yekupedzisira. Israel yadzoka kumusha kwayo. Chiratidzo chekupedzisira chakapiwa.
I looked at a picture the other night where they're packing their old crippled off the ships and things coming in. They said, "Have you come back to the homeland of God?" I said, "No, we come back to see the Messiah."
Ndaive ndakatarisa mufananidzo umwe usiku apo vaitakura vatana vavo zvirema kubva mungarava uye nezvinhu vachidzoka vaiti madzoka here kumusha kwenyu kuzofa vakati kwete tadzoka kuzoona Mesia.
Don't worry, the fig tree is putting forth its buds. That's the last sign. The end sign, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem. She's a nation of her own now with her own army.
Musazvidya mwoyo. Muonde uri kubukira. Ndicho chiratidzo chekupedzisira. Mureza. Mureza une zera guru kudarika yese. Pamakore pasi rose. Wave kupepereka. Uri pamusoro peJerusarema. Yave rudzi pachezvayo. Ine mauto ayo.
She was blinded for a little season, but she's coming together again. God promised it. The end of the Gentiles will be then. They're looking for a Messiah.
Yanga yakapofumadzwa kwechinguvana asi yave kudzoka pamwe chete zvakare. Mwari vakazvivimbisa kuguma kwemarudzi kunenge kwasvika ipapo. Vari kutarisira Mesia.
You know, God was asked one time, "Can you forget Israel?" Said, "How high is the skies? How deep is the earth? Measure it." The prophet said, "I can't." He said, "Neither can I ever forget Israel. It's an apple of my eye."
Munoziva, mwari vakabvunzwa pane imwe nguva. Munokwanisa kukanganwa Israeri here? Vakati, matenga akakwira mudenga zvakadini? Nyika yakadzika pasi zvakadini? Ierei? Muprofita akati, "Handikwanisi." Mwari vakati, "Kana ini handikagoni kukanganwa Israeri, imboni yeziso rangu."
There's the last sign. Jesus said, "When you see the fig tree putting forth its buds, know the time is nigh. Even at the door, Israel began to be restored."
Hecho chiratidzo chekupedzisira. Jesu akati, "Mukaona muonde wobukira, zivai kuti nguva yave pedyo kunyangwe pamukova chaipo." Israeri yave kutanga kudzoreredzwa.
She got her own money about 4 weeks ago. She has her own currency. Everything, she's a full nation. What are we waiting for? The closing of the Gentiles.
Vave nemari yavo. Anika mavhiki mana apfuura. Yave nemari yayo. Zvose. Yave rudzi rwakakwana. Takamirira chii? Kuvharwa kwemarudzi.
And the last sign that was prophesied to be given to the Gentiles has been shown the nation and world around, as it did in the days of Sodom.
Zvino chiratidzo chekupedzisira chakaprofitwa kuti chichapiwa kune dzindudzi charatidzwa munyika nekupoterera pasi pose sezvavakaita mumazuva eSodoma.
When he said, "Where is Sarah thy wife, a stranger?" How did he know it was Sarah? And how did he know her name was Sarah, and Abraham's wife? Said, "She's in the tent behind you." And Sarah laughed within herself back in the tent. The man said, "Why did Sarah laugh?"
Paya paakati, "Aripi Sarah mudzimai wako?" Mweni, "Ko iye akaziva sei kuti aive Sara? Uye akaziva sei kuti zita rake raive Sara? Uye ari mudzimai waAbrahama?" Akati, "Ari mutende yamakafuratira." Sara akaseka mumoyo make, "Seri mutende." Uya, murume akati, "Ko, Sara asekei."
Jesus said, "When this comes to pass, the time is at hand. Done seen it. It's passed over. Next is judgment."
Jesu akati, "Kana izvi zvazadziswa, nguva yave pedyo. Takatozviona, zvapfuura. Chave kutevera, kutongwa."
Are you in that blessed hiding place, friend? God be merciful. If you're not and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, "Brother Branham, pray for me."
Uri munzvimbo iyi yekuhwanda yakaropafadzwa here, shamwari. Mwari vave nengoni. Kana usiri, uye uchida kurangariwa maneru ano mumunamato. Ungasimudza here ruoko rwako woti, Hama Branham, ndinamatireiwo.
Anywhere in the building, put up, God bless you, and you, that's good. God bless you.
Pese, muimba ino, simudzai, mwari vakuropafadze iwe, newe, iwe, zvakanaka izvi. Mwari vakuropafadzei, zvaka, mwari vakuropafadzei.
Anyone else, say, remember me, Brother Branham. God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you back there. God bless you, and way back in the back, young lady.
Mumwewo zvakare, anoti ndirangarirewo hama Branham. Mwari vakuropafadzei hama. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei kumashure uko. Mwari vakuropafadzei kumashure uko. Mudzimai wechidiki.
That lady here, God bless you. Yes, the Lord bless you, sir, and you too. Oh, that's fine. Someone else, just raise your hand.
Mudzimai uyo, aripano. Mwari vakuropafadzei. Hongu, ishe vakuropafadzei changamiri. Niwewo zvakare. Oh, zvakanaka. Mumwe zvakare. Ingosimudza ruoko rwako.
You say, Brother Bram, what does that mean? God bless you, sister. God bless you back there, sir. God bless you here, lady. That's wonderful. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands?
Unoti, hama Branham, zvinorevei izvozvo? Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Mwari vakuropafadzei kumashure uko changamire. Mwari vakuropafadzei mudzimai. Iwe uri pano. Zvakanakisa kwazvo. Zvinorevei hama Branham, kana ndikasimudza maoko angu?
You know, according to science, you can't raise your hands. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Science don't know what life is. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it.
Munoziva here kuti, maringe nescience, haugone kusimudza maoko ako. Dai wainge usina upenyu mauri, hawaigona kuzviita. Science haizivi kuti upenyu chii. Vanoziva kuti upenyu, asi havazivi kuti unombori chii. Havagone kuhugadzira.
And what is it? Science says that your hands, gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground.
Uye kuti chii? Science inoti, maoko ako simba rinodonzera pasi. Kunyika ndiro rinoisa maoko ako pasi. Semabatiro arinoita makumbo ako ari pasi.
But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me.
Asi une mweya uri mauri. Uye mweya uyu. Pane chimwe chinhu changa chiri pedyo newe. Jesu akati, hakuna munhu angauye kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamukweva kutanga. Uye vose baba vavakandipa vachauya kwandiri.
Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, come to safety. Now watch, he that comes to me I will in no wise cast out.
Hausi kufara here manheru anhu. Kuziva kuti Mwari vanogona kushanda nemoyo wako. Kuti kune inzwi duku ipapo riri kuti uya kune chengetedzo. Zvinotarisai, uyo anouya kwandiri handingazomurasire kunze.
What had to happen? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Oh, you might belong to church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. You're not in the ark.
Chii chaifanirwa kuitika? Waifanirwa kuve nechimwe chinhu chigere newe. Chakakuudza uri mune zvakaipa. Oh, unogona kunge uri nhengo yekereke. Asi, uri mune zvakaipa. Hausati wagamuchira mweya mutsvene pari zvino. Hausi muareka.
How do we get in the ark? Not walk in it. How do we get into it? By one spirit. We're all baptized into one body.
Tinopinda sei muareka? Kwete kufamba uchipinda mairi. Ko, tinopinda sei kumairi? Nemweya mumwe chete, tese takababatizwa mumutumbi mumwe chete.
All believers are baptized into that one body. How? By the Holy Spirit. And these signs shall follow them that believe. There we are in the body, safely.
Vatendi vose, vanobabatizwa mumutumbi mumwe chete uyu. Sei, nemweya mutsvene. Uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Hapo kapatiri, mumutumbi takachengetedzwa.
If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Well, what will that do? It broke every scientific rule when you raise your hand. It showed that something in you had made a decision.
Kana usiri, usaregedza Satani, achikuzvidza zvakakwana maniro ano, kukudzivisa kuti usasimudza ruoko rwako. Zvakanaka, zvinozodini izvozvo? Zvinoputsa mutemo wese wesainzi pawasimudza ruoko rwako. Zvaratidza kuti chimwe chinhu mauri chatora sarudzo.
Something greater than science. Something that defied the laws of science. Said there's a spirit in me that says I'm wrong.
Chimwe chinhu chikuru kudarika science. Chimwe chinhu chakunda mitemo yescience ndokuti pane mweya uri mandiri unoti ndiri mune zvakaipa.
And there's one sitting near me says except me I raise my hand towards where the voice come from heaven.
Uye pane mumwe agere pedyo neni. Zvino ati, ndigamuchire. Ndasimudza ruoko rwangu, rwakananga kwabva neinzwi kudenga.
Be merciful to me, O God. I need you. I want the Holy Spirit. I want to be in safety. I want my sins under the blood. Amen. And I want to be sealed in the body of Christ. So I can feel comfortably.
Ivaiwo netsitsi kwandiri, O Mwari. Ndinokudai. Ndinoda mweya mutsvene. Ndinoda kuve ndakachengetedzwa. Ndinoda kuti zvivi zvangu zvive pasi peropa, uye ndinoda kusimbiswa mumuviri waKristu kuti ndinzwe zvakanaka.
I can enjoy the rays of healing. I can enjoy the rays of divine healing in my soul, of physical healing in my body, of walking with the Lamb each day, safely.
Kuti ndizogona kudakadzwa nemirazvo yekuporesa, kuti ndigodakadzwa nemirazvo yekupodza kwaMwari mumunhu wangu wemukati, kupodzwa panyama mumutumbi wangu, kufamba negwayana zuva nezuva ndakachengetedzwa.
No matter what the paper says, the newspapers, I've heard off of a great paper called the Bible. I've went to safety.
Zvisinei nekuti bepa rinotaurei mapepa nawo, ndanzwa kubva pane bepa guru rinonzi Bhaibheri. Ndaenda kune chengetedzo.
No matter what takes place, I'm still safe. For those, if death takes me, those that are in Christ will God bring with him at his coming. I'm still safe. Death cannot bother me.
Zvisinei nezvinotora nzvimbo. Ndichakachengetedzwa. Nekuti avo, kana rufu rukanditora, avo vari muna Kristu, Mwari vachavaunza pamwe navo pakuuya kwavo. Ndichakachengetedzwa. Rufu harugone kunditambudza.
God bless you, sir. God bless you. Someone else now before we pray. I want that safe abiding place, Brother Branham. Was there another that hasn't raised her hand?
Mwari vakuropafadzei, changamiri. Mwari vakuropafadzei. Mumwe munhu zvetisati tanamata. Ndinoda nzvimbo iyi yekugara yakachengetedzwa hama Branham. Pachine mumwe asati asimudza ruoko rwake here?
God bless you, lady. That's good. God bless you back there in the back. That's wonderful. Now the same God that's convinced you that you're wrong is there to make it right with you.
Mwari akuropafadze, mudzimai. Zvakanaka izvi. Mwari akuropafadzei kumashure shure uko. Zvakanakisa kwazvo. Zvino, Mwari mumwe chete akupa kunzwisisa kuti uri kukanganisa. Aripo kuti agadzirisane newe.
Let us bow our heads down constantly and pray. Just talk to him now in your own way. If you can do no more, and just like this publican has smote himself on the breast, said, God be merciful to me, a sinner.
Ngatikotamisei misoro yedu, iye zvino. Tirambe takadaro, uye tinamate. Chingotaura naye iko zvino nenzira yako. Kana ukangokwanisa kuita zvisingadariki izvo zvakaitwa nemuteresi uya akazvirova pachipfuva, ndokuti Mwari ndinzwirewo tsitsi ini mutadzi.
That's all he had to say. God knew the rest of it. And he went home justified. May you go likewise tonight, safe from the storm.
Ndizvo zvega zvaaifanira kutaura. Mwari vaiziva zvimwe zvese. Zvino akaenda kumba aruramiswa. endaiwo saizvozvo maniro anhu makachengetedzwa kubva kudutu.
Our heavenly Father, these few mixed up and divided words, just as they felt led to say them, they went forth.
Baba vedu vokudenga, mashoko, mashoma aya, akakanyana uye, akangopatsanuka, sekungosundwa kwandaita kwataura, atoenda.
And I pray that somehow, like the little boys repeating the alphabet, said it's the only thing you know to do, you know all the words and you could put the letters together.
Uye ndinonamata kuti, neimwe nzira semukomana muduku uya, aidzokorora arifabheti. Akati, ndicho chinhu chega chaaiziva kuita. Maiziva mashoko ose, uye, maikwanisa kubatanidza mavara aya pamwe chete.
You've seen the simplicity of his heart. God looked down upon my poor heart tonight and see the simpleness of my heart.
Makaona hunyoro hwemwoyo wake. Mwari tarisai pasi kumwoyo wangu. Kunonzwisa urombo manheru anhu. Uye muone unyoro hwemwoyo wangu.
And the message was meant, Lord, in love and sweetness for the people, that they might find this rest that you have given me and thousands of others, that they might know Jesus, the only Savior of their soul.
Uye maridzo yanga ichirevera Ishe murudo nemukutapira kuitira vanhu kuti vawane zororo iri ramakandipa ini nezviuru zvevamwe kuti vangazive Jesu ponisi ega wemweya yavo.
That he might lead them to our Father God, and there they be safely tucked into his bosom, through his riven side, and accept him and be free from judgment.
Kuti akwanise kuvatungamirira kuna baba vedu Mwari, zvino ipapo vobva vachengetedzwa vari muchipfuva chake kubudikidza nedivi rake rakachekwa, uye vobva vamugamuchira, vobva vasunungurwa kubva mukutongwa.
Many tonight, Lord, yes, many has raised their hands. What more can I do, Lord, but tell them to believe? And if they believe and were sincere in that, it's impossible for them to not have eternal life at this hour.
Zvino vazhinji manheru ano Ishe hongu, vazhinji vasimudza maoko avo. Chii chimwezve chandingaita Ishe? Asi kuvaudza kuti vatende, uye kana vakatenda vobva vaperera pazviri, hazvizogoneki kuti vasava neupenyu husingaperi panguva ino.
For you said, he that heareth my words, they were yours, they wasn't rightly put together maybe, but you can put them together.
Nekuti makati, uyo anonzwa mashoko angu, aive enyu, haana kuiswa zvakanaka pamwe chete zvichida, asi imi munogona kuaisa pamwe chete.
And maybe you have to those who raise your hands. For you said, no man can come except I draw him, and all that comes, I'll not turn him out, but give him eternal life and raise him up at the last day.
Uye pamwe mazviita, kune avo vasimudza maoko avo. Nekuti makati, hakuna munhu anouya kunze kwekunge ini ndamudhonza. Uye avo vose vanouya, handimudzingire kunze, asi ndinomupa upenyu husingaperi. Uye nekumumutsa nezuva rekupedzisira.
We know, Lord God, that you. They raise their hands, they want you.
Tinoziva Ishe Mwari, kuti ndimi vasimudza maoko avo vari kukudai.
Now, Father, fill their heart. Fill their heart with goodness and with mercy, with the Holy Spirit.
Zvino baba, zadzai moyo yavo. Zadzai moyo yavo, nehuna kune tsitsi, nemweya mutsvene.
May this be a night that they'll never forget, because this is the night that they received Jesus Christ as their Savior and was filled with the Holy Spirit.
Dai uno, wave usiku, wavasingazo kanganwi, nekuti ndiwo usiku uho, wavagamuchira Jesu Kristu samponesi wavo, uye, vakazadzwa nemweya mutsvene.
While we have our heads bowed, if you believe that God hears my prayer, and you would like for me to lay my hand on you and pray with you, if you'll just, while everyone with their heads bowed in the music, real softly, if you please.
Takakotamisa misoro yedu. Kana uchitenda kuti Mwari, vanonzwa, munamato wangu. Uye unoda kuti ini, nditurike ruoko rwangu pamusoro pako, uye ndonamata newe. Kana ukangu, apo munhu wese akakotamisa musoro wake uye kuchiridzwa zvinyoro nyoro kana muchikwanisa.
I'd like for as many as would to come here and want to accept this great message of salvation, the Holy Spirit.
Ndingada kuti vazhinji vanokwanisa vauye kuno vanoda kugamuchira maridzo huru iyi yeruponeso mweya mutsvene.
And say, Brother Branham, I want to come forward right now to confess that I've been wrong, but I want the Holy Spirit to forgive me. And it'd be sweet to me now, give me peace when the shaking time.
Uye woti, Hama Branham, ndiroda kuuya kumberi iko zvino, kuti, ndireurire kuti, ndanga ndichikanganisa. Asi ndinoda mweya mutsvene kuti, undiregerere. Uye uve, unotapira kwandiri iko zvino. Undiparugare apo panguva yokuzunguzwa.
You know, everything that can be shook will be shaken now, but we receive a kingdom that cannot be moved. That's Christ.
Munoziva, chese chinozunguzika chichazunguzwa zvino, asi tinogamuchira humambo husingabviswe ndiKristu.
Would you come and stand here at the altar with me? Let me take hold of your hand and pray with you. If you would, rise up and come now while we softly sing now.
Unokwanisa here kuuya wobva wamira pano paaritari. Neni, undirega, ndobata ruoko rwako, ndobva ndanamata newe. Kana uchikwanisa, simuka ubve, wauya iko zvino, apo tichiimba zvinyoro nyoro zvino.
You raise your hands. Come up here now and stand at the altar just a moment, if you desire, while we sing this verse now.
Imi vasumudza maoko enyu, uyai kuno iko zvino, mubve mamira paaritari kwechinguvana, kana muchishuva, apo tichiimba ndima iyi iko zvino.
Come
kumusha.
What if this is the last time you'll ever hear this? Think of it, what if it's the last time? What if the siren rings after a while out on the street gets you? They're coming to get your body.
Ko kana iyi, iri iyo nguva yokupedzisira yaunganzwa izvi. Funga nezvazvo. Ko kana iri iyo nguva yokupedzisira. Ko kana siren ikarira muchinguva chinotevera kunze uko mumugwagwa. Ari iwe, vari kuuya kuzotora mutumbi wako.
What if about 2 o'clock in the morning you call the doctor, it's a heart attack, young or old? Won't this ring come now to safety, won't you? Because you're going to have to stand at the last day.
Ko, kana munguva dzinenge 2 o'clock mangwanani, wofonera chiremba, kuri kukundika kwemoyo, uri wega, ko izvi, hazvingarire here, uya zvino kune chengetedzo, haunga uyi here, nekuti uchafanira kumira pamazuva ekupedzisira.
I'm coming. 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 God bless you, sir.
Ndave kuuya kumusha. Kuuya kumusha. Kuuya kumusha. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi. Kristo.
Won't you just raise up and come down with these others standing around the altar here? Come.
Aunga simuke here, wova wauya pano, pamwe nevamwe ava, vakamira, vakapoteredza paaritari pano. Uya.
It's coming to judgment now. Won't you come? Come now, your sins confess now. You won't have to go to the judgment.
Kutongwa kwave kusvika zvino, aunga uyi here? Uya zvino, reurura zvivi zvako iko zvino. Hauzopindi mukutongwa.
God bless this couple that just come. God bless you, sir. That's good. God bless you, young lady. Come right on down. Come, sir.
Mwari varopafadze murume nemudzimai wake ava vachangouya. Mwari vakuropafadzei changamire. Zvakanaka. Mwari vakuropafadze mudzimai wechidiki. Uya zasi kuno chaiko. Uya ichangamire.
I want.
Tetereka kure.
Come on, my Spanish brother.
Uya ihama yangu yechi Spanish. Kure kubva kuna Mwari. Zvino.
I come. Won't you raise up now? Come down here, let's pray. Come to the shelter.
Aunga simuke iko zino here. Wova wauya zasi kuno. Ngati namatei. Uya kunzimbo yechengetedzo. Zechivi. Ndafamba kwenguva yarebesa. Oishe. Ndave kuuya.
May I say this just while the organ's continually playing?
Ndingataure izvi organ ichienderera mberi ichirira.
The message tonight is a message of love, grace, and warning.
Maridzo manero ano. Imaridzo yerudo, nyasha, neyambiro.
Tomorrow night, this message may be in your ear somewhere else. A message of condemnation and judgment. While it has mercy in it, come and receive it, won't you, friends?
Mangwana manheru, maridzo iyi, inogona kuve munzeve dzako, kune imwewo nzvimbo, maridzo, yekukupomera nekukutonga. Apo ichiine tsitsi mairi, uya uigamuchire. Hamungadaro here shamwari.
I've got to meet you with this, what I've said tonight. Someday, won't you come, let it speak for mercy for you while we sang once more. Now I'm coming home. Won't you do it?
Ndinofanirwa kusangana nemi neizvi. Izvo, zvandataura manheru ano rimwe zuva. Haungauyi here? Ngaitaure zvetsitsi kwauri. Apo tichiimba kamwe chete zvakare. Iye zvino ndave kuuya kumusha. Haungazviiti here izvi?
Just stay right here, sister dear. You stay right here if you will. Just a moment. We want to have prayer with these at the altar. Just let them stay right where they are. Once more now.
Ingo rambai, muri ipo panu anzwazi nudikano. Ime mose rambai muri panu, kana muchida kwa chunguwana. Tinoda kuna matane ava vese, varipa aritari. Ingo vare gai, varambe vari pavari. Kamwechete zakare zino.
I ndatetereka.
Kure.
Rise up, come, won't you? I invite you.
Simuka, uya, aunga uyi here, ndinokukoka. Zino, ndave kuuya, kumusha, nzira, dzechivi, ndafamba, kwenguva yarebesa. Ishe, ndave kuuya kumusha.
Christians pray now.
Makristu, namatai zvino. Kuuya kumusha.
Come, my sinner brother. Come, sister. The purchase of his blood to whom Christ died for.
Uya, hama yangu mutadzi. Uya hanzadzi. Makatengwa neropa rake, avo vakafirwa naKristu.
Won't you come now? Let me persuade you in this great hour when judgment is hanging over the doors of the nation, the doors of the world. Won't you come?
aunga uye here iko zvino. Rigati kunyengetedze nguva ino huru apo kutongwa kwarembera pamusoro pemasuo enyika, masuo epasi rose. Aunga uye here.
I plead with you in Christ then. Come to Christ while you can. Let it be mercy, not judgment. Now let us hum it.
Ndinokugombedzera, ndakamiririra Kristu. Uya kuna Kristu, uchiri kukwanisa. Ngadzive tsitsi, kwete kutongwa. Zvino ngatichiimbe imaongera.
Would there be some more just a moment while we're waiting here now? Different ones are taking their places around those.
Kuti pachine vamwe here kwechinguvana apo takamirira pano iko zvino. Vamwe vakasiyana siyana vari kutora nzvimbo dzavo pane vamwe vavo.
Isn't this a sweet time? I don't know. It may just be me, but I just feel so good right now. This is what I long. This is what I love.
Ino haisi nguva inotapira here? Handizive. Ndinongogona kuva ndiri ini, asi ndiri kungonzwa zvakanaka kwazvo nguva ino. Izvi ndizvo zvandinoshuvira. Izvi ndizvo zvandinoda.
When I was just a boy preacher, a minister's sister said to me one time, she wanted me to go to a dance with her. I told her I didn't go to dances.
Ndichiri muparidzi wechikomana, imwe hanzvadzi yemumwe mushumiri yakati kwandiri imwe nguva aida kuenda neni kudanzi. Ndikamudza kuti ndaisaenda kumadanzi.
She asked me to take her to a show. I wouldn't do it. I said, I don't go to shows. She said, where do you get any pleasure? I said, come with me to the meeting.
Akandikumbira kuti ndiende naye kune baisikopo. Ndaisazviita. Ndikati, handiende kumabaisikopo. Musikana uya akati, saka, unowane pichero mafaro. Ndikati, uya neni kumusangano.
That night I was having a tent meeting. I was just a boy, about 21 years old, young man. That night several came to the altar. I seen her sitting back there weeping. I motioned to her. I said, you asked me a question last night. I can answer tonight.
Manheru iwayo, ndaive nemusangano wemutende. Ndaive ndingori mukomana, ndine makore angaita makumi maviri nerimwe okuberekwa, murume wechidiki. Manheru iwayo, vazhinji vakauya kuaritari. Ndakamuona kagara nechekumashure achichema. Ndakamudeedza neruoko. Ndikati, wakandibvunza mubvunzo zuro manheru. Ndinogona kupindura manheru ano.
So what was it, Billy? I said, this is the greatest joy of my time. See sinners come, some satisfying something in my heart. Just speaks peace. Coming home.
Akati, chaive chii, Billy? Ndikati, uno ndiwo mufaro wangu mukurusa munguva yangu. Kuona vatadzi vachiuya ndicho chimwe chinhu chinogutsa mumoyo mangu. Chinongotaura rugare. Ndouya kumusha.
I'm coming.
Ndave kuuya kumusha. Handichazo.
I like this, the sweetness. You feel just like the Holy Spirit's presence. Please, well done, well done.
Ndinongofarira kutapira uku. Unonzwa sokungoti mweya mutsvene uri pano uchifadzwa. Maita zvakanaka, maita zvakanaka.
This is preparation of a healing service. Spiritual healing first. The body of Christ is sick. It needs healing. The spiritual body.
Uku ndiko kugadzirira shumiro yekuporeswa. Kuporeswa kwepamweya kutanga. Mutumbi waKristu uri kurwara. Unoda kupodzwa. Mutumbi wepamweya.
I'm coming.
Ndave kuuya kumusha.
I bow your hands. Everyone pray. Everyone pray.
Zvinokotamisai misoro yenyu. Munhu wese ngaanamate. Munhu wese ave mumunamato.
Oh,
kumusha.
Oh, no.
And it's hatetereki zvachose. Zvino muchicherechedza nokuda kwehama iri pano, unofanirwa kuva nechimwe chinhu mukati umu. Ndinoda kuti varambe vari pano kwemamwe zvemaminitsi mashoma. Rambai muri ipo pano. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei.